ndatenda ngatikotamisei misoro yedu kwechinguwana. Baba vekudenga, tinokutendai nhasi nokuda kwemukana uyu wekuungana pamwe chete kamwe zvakare, tichiziva kuti rimwe zuva tichaungana kekupedzisira sevanhu vanofa. Shure kwazvo tozoungana tiri panzvimbo yakabwinyiswa pamwe chete nemi, uye vadzikinurwa vose vemumazera ose vachange vakaungana ipapo. O, mwoyo yedu inorova zvikuru nezve uye nokutarisira kukuru takamirira kuti nguva iyoyo isvike. Naizvozvo kutya kwese kunobva patiri. Hatina chokutya, hapana chatinovhunduka. Tinotarisira kuvimbiso iyo Mwari wemunazienda kuenda akatiitira, uye tinoziva kuti ichokwadi. Ndicho chikonzero tichirarama, ndizvo zvatinoraramira nhambo iyoyo. Nguva iyo apo ichi chinofa chichashandurwa uye tichaitwa saiye. Zvino pachange pasisina urwere, pasisina kusuwa, pasisina kushushikana kwemwoyo. Zvichange zvapera zvose ipapo. Uye nomufaro mumwoyo, isu mukutenda nokushinga tinotarisira zuva iri. Ndicho chikonzero taungana pano nhasi, Ishe, kureurura kukanganisa kwedu nokukumbira tsitsi. Ndicho chikonzero takatarisa aritari iyi mangwanani ano, nokuti tinoziva kuti tinofa uye pane kukanganisa kwakawanda matiri, uye takazara nemhosho. Asi tauya kuzoreurura kukanganisa kwedu, zvino totarisa kuna Baba vedu vokudenga nemwoyo yakazaruka, kuitira kuti maropafadzo nekuvandudzwa kwesimba nokutenda izvo zvaanotipa panguva ino, sezvo taungana pano zviri maererano nevimbiso munzvimbo dzekumatenga muna Kristu Jesu. Nokuti tinotaura kuti takabva murufu tichipinda muupenyu kubudikidza nevimbiso yake, uye takasimudzirwa muupo hwekudenga tigere pamwe chete naye. Zvino dai akatidzidzisa mangwanani ano zvinhu izvo zvaanoda kuti tizive, uye atipe chingwa cheupenyu kuti tigoraramiswa munguva iri mberi kwedu. Zviitei, Ishe. Uyu ndiwo munamato wedu watinokumbira nemuzita raJesu Kristu. Amen. Gara henyu pasi. Mangwanani akanaka kune imi mose, uye zvakanaka zvikuru kuungana zvakare pamwe chete neimi mangwanani ano muupo uhwu hwekudenga hwekushumira. Ndatinonokei zvishoma, tava nekumwe kudanirwa kune zvimwe zvinhano zvakaipisisa munguva shoma yapfuura. Mukomana anga arerepo ave kufa, uye semazviro kwazvo ekumira kwandakaita pano, Ishe vabata mutumbi wake ndokumudzosera munzira. Saka uye mumwe mukomana akamira pano anova mwanakomana wehama yangu. Vanga vari makatorike chaiwo pakutanga, asi vaenda kumisa mangwanani ano. Zvino chimwe chinhu chikavaudza kuti vauye pano, uye zvino vari pane shanduko. Saka vari kuuya zvino kumba, uye vogadzirira kubhabhatidzwa mumvura. Saka zvadaro pane zvinongori zvinhu zvinoshamisa zvinoitwa naIshe wedu nguva dzose. Ari kungoramba nguva dzose achiita zvinhu. Vauya kuti vapinde mukati, zvino vatadza kupinda mukati. Vati havatomborina nzira yekuti vapinde mukati. Ini ndikati, zvakanaka, muri kuda kutaura neni? Uye ndikati, saka chingouyai kumba zvino, tinozokurukura nezvazvo ikoko. Saka ndakafunga munzira yangu yekuenda kuNew York zvino kumusangano uyu uri kuuya, kuti zvine zenge zvakanaka zvikuru. Ndinoziva kuti ndaizowana simbazve kana ndauya zvino zvino ndobatsira kubatidza moto wangu kubva pamoto wamanga muinawo mose. Zvino tamira kwezuva rimwe chete mangwanani ano. Zvino takasvika nezuro parimwe zuro Masikati. Zvino tinofanira kuchienda. Ndanga ndichazoenda Masikati ano, asi ndinofunga kuti ndichaenda. Zvino tichasimuka mangwanani chaiwo, rungwanangwana kwe tinogona kuzova nemazaya echando mumigwagwa nezvimwewo pakati penzvimbo ino neNew York. Ndinofanira kupfuura nemuVirginia nokupfuura nemumakomo, uyezve nokupfuura nemuAlleges uye nechezasi mujinga meAdirondack. Saka tichatangira kanganwa inhandare yemutambo ikoko itsva. Vakapwanyira pasi nhandare yeSt Nicholas yakare, tinonzwisisa kudaro, vakavaka itsva iyi. Uye sekuziva kwangu, tichawana kuda usiku hwepakutanga uhwamboti uhwati hwambopiwa. Saka tinotenda nekuda kwaizvozvo kuboka guru revanhu vePentecost vemuNew York. Uye ndinofunga kuti tine machechi akawanda ari kushandira pamwe, uye tiri kutarisira nguva huru. Uye tichadzoka, Ishe vachida, pane imwe nguva sondo rinotevera uye kana kuri kuda kwamwari sei tinotarisira kuuya musi wesvondo mushure mesvondo kushumiro yesvondo mangwanani uyezve ndazongosvika ndisingatarisirwi kumufundisi wedu zvakare sezvandinogaroita munoona uye ndafunga kuti pamwe kana ndikapinda uye ndisina kana kumbokumbira uyezve nokuda kwekuti pane boka rakanaka pano nevanhu vandiri kuona vanobva kunze kweguta vari pano ndafunga kuti zvichida manheru ano kana mufundisi vasina chimwe chinhu chakatsaurwa kuti zvingaita kuti tinozova neshumiro duku manheru ano inongori pfupi uye zvakanaka zvichida tonamatira vanorwara vatendi tiri kutarisira kunamatira vanorwara nhasi manheru totaura nezvekupodza kwamwari nokunamatira varwere kasikai kutanga kuitira kuti tigokasika kubuda uye kana mufundisi vachida chii munowanzotanga na7:30 ndizvo here ko kutanga na7 nhasi manheru 7 uye regai nditange na7:30 zvino zvinozoita kuti ini ndinge ndabuda na8 kana 8:30 uye zvino pa vanhu nguva zvino yokuenda kana zvakanaka munhu wese aseka pandati 8 kana 8:30 ndinotarisira kunge ndabuda nenguva idzodzo pakunamatira varwere munoziva hatizoziva saka takava nenguva yakanakisa kubva pataka kusiyai mumasuso anhu apfuura pakutanga uye ishe vakatiropafadza muzvinhu zvakawanda zvikuru izvo uye nhasi manheru kana ishe vachida ndinoda kukutaurirai nezvekushanyirwa kwandakapedzisira kuva nako kubva kuna mwari mucolorado masondo mashoma apfuura uye ndizvo zvandafunga kuti ndokuunzirai zvino zvichida zvodenha kutenda kuitira shumiro yakanaka yekupodzwa kwevarwere nhasi manheru yevarwere nevanotambudzwa zvino mangwanani ano tochinyatsopinda chaimo mushumiro ini pane chimwe chinhu chakarova mwoyo sokunge mwedzi wapfuura uye zvinogona kuita sokunge zvino ndinofunga kuti vari kurekodha izvi here netepi vari kurekodha izvi here hongu zvakanaka kuitira kuti ndizoziva apo kana tepi ichinge yaenda kune vamwe handikwanisi kutaura kuti izvo zvandiri kuzotaura nezvazvo mangwanani ano handikwanisi kutaura kuti ndizvo ndinoziva kuti ndizvo chaizvo munoona chikamu chemaridzo chinenge chiri chemazviro kwazvo asi chinhu chandiri kuda kuita mubvunzo uri mupfungwa yangu chinoratidzika kunyatsove chemazviro kwazvo uye zvakadaro kubvira pandapinda uye kubvira ini zvakazaruka kwandiri ndanga ndiri kutya zvikuru kuti ndingazotaura chinhu chisiri icho zvinondozosiya maonero asiri iwo pavanhu uye ini ndanga ndine zvinyorwa zvandanyora pasi pamusoro pezvandanga ndiri kuzotaura ndabvisa chimwe chikamu chazvo kuitira kuti ndisazviite kuti zvinge zvakanyanyisa simba nokuti munoona kana munhu ndinoda ishe mwari uye nzira yoga yandinoziva kuti ndinomuda ndeyekuti ndinokudai maona ndiyo nzira yoga yandinoziva uye zvakadaro handidi kuva nechimwe chinhu chakazarurwa kwandiri zvino ndorega kukuudzai kana ndichifanira kukuudzai zvino ndinotya kuti ndikataura chimwe chinhu chakati nyanyisei kusimba zvinogona kugumbura mumwe munhu uye munoziva zvaka unofanira kutoti pose paunouya papuratifomu zvinowonzwa kunyatsofemerwa kutaura zvaunenge uchida kuzotaura ndizvo zvega uye pane dzimwe nguva unogona kutaura chimwe chinhu zvino mumwe munhu anozowana maonero akarerekera kune rimwe divi pazviri zvino vobva vamhanya nekudivi iroro uye zvino mumwe munhu anozoti oh izvi ndizvo izvi munoona asi ndinoda kuti muzive kuti izvo zvandiri kuzotaura ndezvekungofungidzira uye shoko rokuti kufungidzira rinoreva kuti kuita zvinhu usina mvumo saka ini handisi kuti ichokwadi asi inongori pfungwa duku yandingangodonedzera kwamuri kuitira kuti mugoyera zvino moona kuti munofungei nezvayo uyezve ichange chaizvoizvo ichange iri yemagwaro nokuti hapana zvimwe zvandingaparidze asi ndiyo inguva yacho here izvi zvasvika here panguva ino uye zvinhu izvi ndizvo here zvazvange zviri kureva ndinonamata nezvose zviri mandiri kuti handiyo maona ndinonamata kuti hazvisizvo kuti handiyo nguva yacho zvichaitika asi zvati zvasvika here panguva yacho munoona ndizvo zvandisiri kuziva zvino munhu wese anzwisisa here zvizere kuti handizivi ndango ino ndiyo nguva yacho here kana iriyo mwari vatinzwire ngoni asi kana isiriyo nguva yacho regai ichauya zvino patichangokwanisa tine urongwa hwerwendo mberi kwedu ishe vachida uye ndinofanirwa kuenda mhiri kwemakungwa mushure chaimo mekisimusi mueurope neasia europe kunyanya zvadaro ndozodzoka kuno kuunited states kwemasevhisi mashoma zvino ndozodzokera zasi kusouth africa ndinotanga nemusi wechipiri wagunyana mudebeni ndozobva nemusi wechipiri ndinofunga kusvikira zvichida musi wegumi zvino ndinoziva nemazuva matatu kubvako ndichienda kujohannesburg nokuzotanga zvakare asi ndinofunga kuti mwedzi wakubvumbi tinotangira kunyika dzekuscandinavia munorway nesweden nefinland neholland neswitzerland negermany neuko mueurope saka mugotinamatirawo tine mimwe misangano mishoma kuno iyi nguva yekrisimusi zino mushure chaimo mwekrisimusi ngaraziya tinoda kuva pano mukrisimusi kumusha vana vari kuda kuuya kumba mukrisimusi uye tinoda arizona asi munoziva chii chinhu chatinoshuvira uye hatikwanisi kuchikanganwa ikereke ino nemi imi vanhu hazvinoine kwatinenge taenda zvatinoita zvakango vana ini mudzimai navose hakuna imwe nzvimbo seino ndizvozvo hakuna imwe zvenzvimbo ndakafamba nemumakungwa manomwe uye ndakasvika nzvimbo dzose asi hakuna imwe nzvimbo yakayereswa kwandiri senzvimbo ino duku ipo pano ndiyo chaiyo imbobva kwairi kamwe chete kana uchida kuziva panongori nechimwe chinhu maererano nepano ndaparidza kwese pasi rose zvachose uye handisati nguva ipi zvayo nzvimbo ipi zvayo yandakambonzwa mweya wamwari nekusununguka nezvimwe sezvandinoita kana ndakamira ipo pano ndiyo chaiyo mwari iitei kuti sezuva randakaisa dombo riya repakona uko ndakati ishe mwari musairega ichiwa vanhu vakati mukati memwedzi miviri ichange yava garaji ndakati musairega ichiwa ishe regai inge yakamira uye vanhu vange vari muno vachikurumbidzai apo jesu paanodzoka ndinoviba kuti zvichange zvakadaro zvino ngatizarurei bhaibheri zvino uye titarisire kuti ishe vatipe maropafadzo avo uye tinoda kuverenga mamwe magwaro ndine magwaro akanyorwa pasi pano ayo andiri kuda kutaura nezvavo pamwe nezvinyorwa zvino ndinoda kuverenga kubva pane nzvimbo nhatu kubva mubhaibheri uye ndichadzipa kwamuri kutanga ndinoda kuverenga muna judhasi 5:6 judhasi rinongori bhuku rimwe munoziva uye zvakare ndinoda kuverenga petro wechipiri mutsauko 2:4-5 uyezve ndinoda kuverenga petro wekutanga 3:18-20 chidzidzo changu mangwanani ano ichi vachitendera ndechokuti mweya iri mutorongo iye zvino mweya iri mutorongo iye zvino yakapfigirwa yakatongerwa kuparara nokusingaperi havichabviri hapana nzira yekuti vangaponiswa munoona mweya yakaiswa mutorongo iye zvino zvino ngativerengei mubhuku rajudhasi kutanga ndinotenda ndanyora pasi pano senzvimbo yekutanga muna judhasi uye zvakare umo muna petro wechipiri zvino tevere umo muna petro wekutanga zvino judhasi ndinoda kuiverenga yose asi kukochengetedza nguva nokuti dzatove 10:30 nechekare ndichatanga kuverenga ndima yechi5 zvino judhasi aive mununʼuna wajesu kristu mununʼuna wake wekuna amai sokuziva kwedu tose maona aive mwanakomana wajosefa zvino ndinoda kuyeuchidzai kunyange imi maizviziva henyu kamwe kare zvose kuti ishe akati amborwira vanhu munyika yeijipita mushure akazoparadza avo vakanga vasingatendi akavaponesa kutanga ndokuvabuditsa kubva muijipita zvino akazovaparadza nokuda kwekuti havana kuenderera mberi nemharidzo yavo munoona nevatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo asi vakasiya pavaifanira kugara vakavachengeta mushanduko mungetani dzokusingaperi pasi peri maguru kusvikira pakutongwa kwezuva guru ngirozi dzakambogara kudenga dzikasachengetedza nzvimbo yadzo uye nechinano chadzaive dzikawa uye zvino dziri mungetani dzemuna ziendana kuenda dzerima ngetani dzekusingaperi dzerima dzakachengetwa muchinano ichi kusvikira pakutongwa kweziva guru apo padzichatongwa pamwe chete nevamwe vose vasingatendi zvino muna petro wechipiri chitsauko 2 kutanga nendima 4 rinongova bhuku rimwe kana maviri shure kwaro munoona nokuti kana mwari asina kurega vatumwa vakatadza asi vakavakandira mugehena nokuvaisa mungetani dzerima kuti vachengeterwe kutongwa akasare gaonyika ya kare asi wakaponesa Noa nevanhu vasere muparidzi wokururama nguva yaakauyisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari. Hahana kuregerera ngirozi ndokudziisa mungetani dzerima, zvino ndokupomera nyika yose nokuparadzwa kwaNoa. Zvino muna Petro wekutanga chitsauko 1 nePetro wekutanga chitsauko 3 uye kutangira pandima 18 tinoverenga zvakare. Zvinonyatsoteresa zvino, nokuti naKristu wakatambudzika kamwe chete pamusoro pezvivi, iye wakarurama nokuda kwavasakarurama kuti atiuyise kuna Mwari, akaurayiwa hake panyama asi akararamiswa pamweya. Akaurawa hake panyama asi akararamiswa pamweya. Mauri akandoparidzirawo mweya iri mutorongo. Akaparidzira vanhu ava vaiva mutorongo, yakanga pane dzimwe nguva isina kuteerera panguva iyo mwoyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa areka pamazuva aNoa, mukati mayo vashoma vanhu vavanhu vasere vakaponeswa nemvura. Mufananidzo werubhabhatidzo runokuponesai zvino rusingarevi kubviswa kwechina yenyama, asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwaJesu Kristu, iye ari kurudyi rwaMwari wakapinda kudenga, vatumwa namadzishe namasimba zvikaiswa pasi pake. Ngatinamatei zvakare. Zvino Baba vokudenga, mudungwe wakadai wemagwaro pano, zvapupu zvitatu, nzvimbo nhatu mumagwaro dzichipupura, uye makataura mushoko renyu kuti nemiromo yezvapupu zviviri kana zvitatu shoko rose ngarisimbiswe. Zvino ndinokukumbirai, o Mwari, kuti muuye kuvanhu uye mugodudzira shoko rino, maridzo ino nemaonergo ainofanira kunge iyi, kuti murume wose, mudzimai, mukomana kana musikana vagonzwisisa muchiyero icho chamakavatemera kuti vanzwisise. Uye zvino ndokuziva kuti zvapupu zvitatu izvi zvinopupurira chokwadi, uye ndinonamata kuti muchatumira Mweya Mutsvene pamusoro pedu iye zvino, uye tichatarisa kune uyo anova iye mambo wedu ari pakati pedu mangwanani ano, Ishe Jesu Kristu, apo patasimudzirwa nokutenda zvino tigere munzvimbo dzekumatenga maari. Tinomirira maridzo yake. Itaurei nematiri, Ishe, muinzwe nematiri patiri kukukumbirai kuti mudzingise miromo inotaura nenzeve dzinonzwa, kuitira kuti zvigopa ruremekedzo nekubwinya kune uyo anova magwaro, nokuti tazvikumbira nemuzita rake. Ameni. Zvino rangarirai shumiro nhasi manheru, shumiro yekupodzwa kwevarwere. Handifunge kuti zvichange zvine basa kupa makadhi omunamato, saka tichangonamatira varwere. Ndine chinhu chandinoda kukuudzai, uye ndine tariro yokuti zvichazounza ungano panzvimbo yokuti pachazova nemhando dzakasiyana dzekupodzwa. Ndinoziva kuti zvichadaro kana tikangozvitenda nenzira iyoyo. Zvino iyi mweya zvino iri mutorongo, mweya iri mutorongo iye zvino. Zvino mweya wemunhu hausi mutumbi wemunhu, munhu wemukati. Maona, zvino munhu wemukati chimwe chinhu ndiwo hunhu hwemweya. Zvino kana hunhu hwemunhu paakati takafa, magwaro anotitaurira zviri pachena kuti takafa, uye upenyu hwedu hwakavanzwa muna Mwari kuburikidza naKristu, takasimbiswa imomo nemweya mutsvene. Zvino hazvirevi kuti mutumbi wako wakafa, hausi mweya wako wakafa, hunhu hwemweya wako wakafa. Munoona, hunhu anova munhu hwemukati. Hunhu hwemunhu wako hwemukati ndi Mwari kana wakabarwa patsva. Kana usina, ndewenyika. Chinhu chose chine mavambo chinofanirwa kuguma. Saka nukutaro, zira yoga ya ono guna kuwa ni upenyu kwa muna zienda na kuinda. Kuwa ni upenyu musina mawambo. Zino upenyu wako, wakatanga pa wakaperekwa. Apo mwari, aka femera mweo upenyu, umino zako, dova wawa mwea unurama. Zino ndipo pa wakatangira ipapo. Asi apo iwe, unu waewe mauri, weku zaru kwa kwako, waewe wemunyika. Waka pata nuru kwa kufakuna mahali. Waewe muka, zima ziru kwazo. Ndizo cha hizo. Munu ose ame zima kuti tiri muka. Vangari vado ziziva. Isu tiri muka. Tiri muka zinero parinuzia. Asi ndizo za tiri pamasikirwe ipanyika. Asi munu ona, chakaisa mtsaoko pakati pedu nezime muka. Kuti mwari wakaisa munu we muka tipatiri. Maona, zino zime muka, hazisungiri kwe kufeka nguo. Hapana ime muka inofanini kwa kufeka nguo. Kutikiva nze kunyazi kwa kwayo. Asi isu. Isu ndisu toga tinodaro. Nukuti tine munu we mukati. Asi munoona, mwari pa kutanga, vaizi wako timuna aizengi akaita sei. Zino akasika nyika, zino ndokunza mano zaka siyana ze muka, kubira pane iyo ye pasi pasi, kushikira kuneku msoro soro, uye muka ye pa msoro soro ya kauya. Yaewe munu. Zino zakare, kutanga, munu agagazirwa. Aewe munu we mwea, ali mumfananizi wa mwari. Izo mwari, mwea, mchere Johani 4. Zino iye mwea, uye awanumunamata. Wanumunamata mwea, nimu zokwadi. Uye sokorenyu, izo kwadi. Zino tinumunamata mwea, nimu zokwadi. Iye munu we mwea. Zino paka ngapasina munu anorima ivu. Zino mwari makaomba munu kufa muguru warenyika. Zino akatora kubva parutiviri rwake, chinhu chakagadzirwa kubva paari, mbavu. Uye kubva ipapo, akapatsanura munhu uyu, aive nehunhu huviri, uwo hwaive huri zvose, pamwe chete, wechidzimai newechirume. Zino akabvisa wechidzimai, nokuti hwaive rudo, zvino iye, ndokuuyisa mumunhu anonzi Eva, uyo akadanwa naAdhama, kunzi Eva. Uyo aive mudzimai wake. Ndipo apo rudo rwake rwepanyama, rudo rwefirio rwakabatirira kumudzimai wake. Ndizvo zvinofanira kunge zvakaita murume nhasi, naiyewo mudzimai kumurume wake. Murume, munhurume, mudzimai, munhukadzi. Uyezve munoona, mushure mokunge apedza kuumba munhu mufananidzo wake pachake, akavasika murume nemudzimai, pakanga pasina munhu airima ivhu. Zvino akamuisa muguruva renyika, nokudaro akave aive munhu uya. Munhu uyu aive muka, munoona, aive muka. Asi akaisa uyu mweya wamwari, upenyu, maari, uye ndokumuumba, panhee kuti anozogona kuita sarudzo. Uye zvino munhu uyu, zvino tinofunga kuti tiri chimwe chinhu, ingorangarira, tinombori chivhinga chevhu, ndizvo zvoga. Zvino nokuti uri huruva, uchadzokera kuhuruva. Saka kana uchiona munhu uyu achifamba, achidzika nemugwagwa, achifunga iye kuti mumwe munhu, munoziva uye ane kamudzidza nezvimwewo, rangarira, anongori murwi weguruva remuIndiana. Ndizvo zvoga. Uye mudzimai uya akapfeka chikabudura, achiputa midzanga yefodya, achiita zvaanoita, achidzika nemugwagwa, achizonyongoka sokunge ndiye muridzi wenyika yose. Murwi weguruva remuIndiana, uye ndiyo nzira yekudzokera kwazviri kuita. Nokudaro hapana zvikuru zvauri kubvira pakutanga. Munoona, saka izvi ndizvozvo, ndizvo zvauri. Asi munhu wemukati ari imomo, munoona, munhu wemukati iyeye ndiye ari kushandwa naye naMwari. Munoona, kana akangokwanisa bedzi kuwana hunhu uhu, mweya uya kuti uwirirane naye, zvadaro hunhu huya hunofa, hunhu pamwe nerudo rwenyika zvinofa, uye zvinhu zvenyika zvafa. Maona, nokuti kana uchida nyika, kana zvinhu zvenyika, rudo rwaMwari arumo mauri. Maona, zvino munhu anofanira kuzvarwa patsva, saka hunhu uhu hunofanira kufa. Zvino hunhu hwaMwari hunouya hwogara mauri, uye Mwari ndicho chinhu choga chiripo chisina mavambo kana chisingazogumi. Saka nokudaro akazvibatanidza, munoona, uye ndokutora munhu uyu wenyika nemweya uyu wekusingaperi wemunazienda nakuenda, ndokuzviisa pamwe chete. Nokuda kwekuti Mwari vakazviratidza pachavo naimomo kuti akava munhu paakava Kristu Jesu, uye aive Mwari. Munoona, Mwari aiva muna Kristu kuti, munoona, aigara maari achiyananisa nyika kwaari. Uye kuburikidza nemunhu uyu akakwana, mumwe nomumwe wedu asina kukwana, achitenda muna Mwari, uye akagamuchira izvozvo, anobva ava iye kukwaniswa kwake. Uye haana kusia mutumbi wake uchiona kuora. Uye haana kana kusia mwe wake mgehena. Aka mumutsa nezware tatu. Uye anorarama nukusinga peri. Uye tichawa ni mutumbi wakafanana ni mutumbi wake pachake. Wakabwinyiswa. Ndosa katichibabatizwa muzita rake. Kutitigo uya muzita rake. Mufuru wake. Mukumuka kwake. Kutitichamuka zakare. Tichipupula kunyika kuti. Tavene upenyu ucha, uye kuti munhu wakare, akafa. Takaviga unuhuya wekutanga, maona. Unuhuya wekutanga, wakapera. Uye zino tavene hunu wake, anorarama matiri. Uye hatiite kuda kwedu, tinoita kuda kwake. Hatifungi funga zedu, fungwa ndizo zinofunga. Fungwa yaeva muna Kristu Jesu, iri mumutendi wose. Munoona ndipo pane munhu wemukati uye ndizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Zvino ndicho chikamu chandiri kufunga nezvacho iye zvino, icho chiri matiri, munhu wemukati. Zvino kana tikacherechedza mazviri, pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pane dzimwe nguva, uye tinonetseka kuti sei zvamboitika, uye tozvibvunza pachedu, uye tinobvunzawo vamwe. Asi pakupedzisira, mushure mechinguva, tinoona kuti kana tiri vaKristu, zvinoshandira zvose mukunaka. Neimwe nzira. Makambozviona, vaKristu ose anozviona, tinonetseka kuti sei takazviita. Ndainetseka pane dzimwe nguva pandakatanga kuverenga Bhaibheri. Sei Mwari akarega Abrahama, munhu mukuru uya, akamirapo ndokuti Sara akanga asiri mudzimai wake. Uye kuti akamusiya akamirapo ndokunyepa pamusoro pazvo, pamwe nezvinhu zvaakaita. Uyezve kuti akarega Abrahama achisiya nyika ichipikirwa, iyo yaakanga amuudza kuti asasiye. MuJudha wese anosiya nyika ichipikirwa anenge adzokera shure, nokuti Mwari akaipa kwavari ndokuvavimbisa kuti vagaremo. Munoona zvino vakaisiya. Saka akaenda zasi kuGera. Asi dai zvakanga zvisiri izvozvo, uye zvino Abhimereki mambo uya zasi munyika yavaFiristiya akawira murudo naSara, uye akanga achazomuroora. Uye akanga ari murume akanaka, murume akarurama. Zvino mushure mekunge zvichida, izvi zvinoita sezvinoshamisa, asi kuzviita kuti zvive zvemazviro kwazvo kwamuri. Mushure mekunge ageza maneru, apfeka hanzu dzake dzokurarisa ndokuita munamato wake ndokunorara, ichi vakazviratidza kwaari ndokuti wakafanana nemunhu akafa. Zvino murume uyu hapana chaakanga aita. Maona, akanga anyatsonyengerwa nevaviri, Abrahamu naSara, ndizvozvo. Akati, watora mudzimai wemumwe murume. Munoona, uya, handizombonzwi minamato yako, zvisinei kuti wanamata zvakadini, wakafanana nemunhu akafa. Asi murume uyu muprofita wangu. Maona, munoona, zvakaoma kuzvinzwisisa. Munoona, asi dai zvakanga zvisina kudaro, hataizoziva zvakaita nyasha. Se akaenda akanorora Hagari mushure mekunge ane mudzimai akarurama saSara, uye akanga asingadi kuzviita. Munoona, asi Sara akamuudza, uyezve ndiche vakamuudza, iwe teerera kune zvawaudzwa naSara. Sei paifanira kuva naIshmaeri kuti murandakadzi nemwana wake havazodyi nhaka pamwe chete nemudzimai akasununguka nemwana wake. Munoona here zvandiri kureva? Zvinhu zvose izvi mifananidzo. Sei kumuprofita uya akatozofanira kuroora chipfeve uye nokuva nevana ava, ndokuva nevana vaviri naye sechiratidzo? Kosei mumwe akavata nedivi rerudyi kwemazuva mazana matatu nemakumi mana uye ndokuvata kwemazuva akati nerimwe divi saizvozvo sechiratidzo? Mumwe akakurura hanzu dzake ndokufamba pamberi peIsraeri. Uye zvino, zvinhu zvose izvi zvaive mifananidzo nemimvuri. Munoona, uye tinofanira kuva nezvinhu izvozvo kuti zvizadzise. Uye nguva dzakawanda zvinhu zvinoitika kwatiri zvatinonetseka kuti kosei zvadaro, ndiMwari vari kufanoratidza chimwe chinhu. Zvino semukomana muduku, uye munoziva nhoroondo yeupenyu hwangu, dai ndaitenda nguva dzose kubvira pandinotanga kurangarira. Chimwe chezvinhu zvekutanga zvandinorangarira zvino izvi, zvino unogona kunge wakandiudza chimwe chinhu nezuro, zvinondochikanganwa nhasi. Asi pane zvimwe zvinhu kumashure zvakaitika mumazuva euduku hwedu, vazhinji vedu takadaro kuti tinoramba tichirangarira. Zvino izvi zvinoita sekushamisa pakuzvitaura. Asi tinorangarira pandaikambaira ndakapfeka rokwe refu. Vana vaduku, zvino vamwe venyu imi vanhu vezera rangu munozvirangarira, vacheche vaipfeka marokwe marefu refu. Zvino ndinorangarira ndichikambaira ndichibvisa mazaya echando kubva patsoka dzasekuru vangu ndichiadya pavainge vapinda mumba zvino vakamira pachoto. Zvino chinhu chinotevera chandinorangarira chakaitika muupenyu hwangu chaive chiratidzo chokutanga chandakambove nacho, uye ndokundiudza kuti ndaizogara chikamu chikuru cheupenyu hwangu pedyo neguta rinonzi New Albany. Zvino ndaive kamwana kemukomana kumusoro ikoko pasina kana chiremba pandakazvarwa. uye ndi munoziva ivo ndagara pano zvingangoita makore makumi mashanu ipo pano chiratidzo. Uyezve ndaigara ndichiziva kuti kuna Mwari pane imwe nzvimbo. Uye semukomana muduku akataura neni, usamboputa kana kunwa doro kana kusvibisa mutumbi wangu zvichireva kurarama zvechina nemadzimai nezvimwewo. Ndakagara ndichizvitya nguva dzose uye ndaive mujaya. Zvino ndainge ndaenda kunovhima pane imwe nguva, hunoita sehunhu hwechipiri kwandiri kuda kuvhima. Zvino ndainge ndichivhima nemwe mukomana Jim Poole, mwana akaisururama. Ndinofunga kuti mwanakomana wake anouya pakereke pano, Jim muduku, uye imhuri yevanhu vakanaka. Ndinoziva vekwaPoole, Jim neni tairara pamwe chete nokugara pamwe chete kubvira tiri vakomana vaduku tiri kuchikoro. Takasiyana kuda nemwedzi mitanhatu pazera. Zvino Jimmy akaita kuti pfuti yake ipfure. Zvino iyo ndokundipfura mumakumbo ari maviri nepedyo neni nechifefe. Ndakaendeswa kuchipatara. Zvino ikoko ndirere ndave kufa pasina penicillin kana chimwe chinhu mumazuva iwayo. Uye zvino vaya vakaisa jira rehabha pasi pangu, uye ndinoziva usiku ihwohwo vakanga vachizooparata mangwanani aitevera. Vakangotora ndokusuka maronda acho, uye nhindi huru dzenyama dzakanga dzaputiswa. Zvino vakangotora chigero ndokudzicheka. Zvino ndakatozobata maoko emumwe murume. Zvino vaiva naFrenki Ike achangobva mukuzviuraya. Zvino vakatozobata ndokukatanura maoko angu kuti abve paruoko rwake pavainge vapedza. Ndakazhamba pamwe nekuchema, uye ndainge ndakabatirira sezvizvi, uye ivo vachicheka achibvisa chimwe chikamu chegumbu. Ndaive nemakore 14 ekuberekwa, ndaingori mukomana. Zvino manheru iwayo ndakaedza kukotsira, uye iwo ndakamuka chimwe chinhu chakaita ruzha rwekudira pasi. Zvino heno iropa raida kusvika chikamu chepakati chegarani, ndinofungidzira, rakanga rabuda mutsinga. Zvino vakanga vakatora x-ray, uye ndokuti mumburi yakanga iri pedyo sane tsinga iya huru kumativi ose, zvokuti kangomaradzura kaibva kanyatsoidimbura nepakati. Zvino ndaibva ndatanga kubuda ropa. Zvakanaka, ndakafunga aya ndiwo magumo angu. Zvino ndakaisa maoko angu pasi sezvizvi ndokuri kusimudza mudenga. Zvino ropa rakanga richimhanya richidzika nemaoko angu, raive ropa rangu ini randaiva ndireri mariri. Ndakadana ndokuridza bhero, mukoti ndokuuya ndokungoripukuta netauro nokuti hapana zvimwe zvavaigona kuita. Zvino mangwanani akatevera ndiri pasi pezvinhanho zvairi kutisa. Vakanga vasingawedzeri ropa mazuva iwayo, munoziva, saka vakandioparata. Zvino vakandipa ether. Zvino ini ether yakare ndinofungidzira munorangarira ndiwo mushonga wekukotsirisa wakare. Zvino ndakabatikana neether iyi. Pandakapepuka ndakanga ndobva mukubatikana neether iyi mushure memaawa masere. Vakanga vandipa yakazowanda. Vakafunga kuti handichagoni, handina kukwanisa kumuka. Vakatadza kundimutsa. Ndinorangarira mai Roda vakamira pandaive uko muchipatara. Handife ndakakanganwa mudzimai iyeyu, zvisinei kuti chii chaitika. Handikwanise kumukanganwa. Akanga angoriwo mudzimai wechidiki panguva iyoyo. Murume wake ndiye akanga ari superintendent zasi kuno kunogadzirwa motokari. Uye ndinorangarira akamira pandiri iye namai Stewart. Zvino ndivo vacho vakabhadhara chikwereti changu chekuchipatara. Ini takanga tisina kana chikafu chokudya mumba, saka taizobhadhara sei chikwereti chekuchipatara? Mazana emadhora. Asi iye kubudikidza nesociety yemuchechi mavo neveCook Klux Klan vakandibhadharira chikwereti chekuchipatara. MaMasons handikwanisi kuvakanganwa. Maona, zvisinei kuti vanoitei kana kuti chii, ndinoramba pane chimwe chinhu uye chinogara neni. Munoona zvavakandiitira. Uye vakabhadhara chikwereti kuna chiremba Reader. Achiri mupenyu anogara muno muPort Fulton, anogona kukuudzai nyaya yacho. Pandakabva mukubatikana neether iyoyo, pane chimwe chinhu chakaitika kwandiri ipapo. Ndagara nguva dzose ndichitenda kuti chiratidzo, nokuti ndaive ndarukutika zvikuru, uye ini vakafunga kuti ndakanga ndave kufa. Mudzimai uyu akanga ari kuchema pandakazarura meso angu ndichigona kutarira. Ndakamunzwa achitaura, uye zvadaro ndakakotsira zvakare ndokumuka kaviri kana katatu. Zvino ipapo ndakava nechiratidzo. Zvino ndakava kuda mwedzi minomwe yakatevera ndakatozodzokera kunobviswa mbumburu dzechifefe nehanzu dzekuvhimisa dzaive netsvina kubva mumakumbo angu. Chiremba haana kuzviona. Nokudaro ndakava nechefu muropa, makumbo ari maviri akanga azvimba zvakapetwa kaviri zasi kwangu, uye vaida kudimbura makumbo angu muzasi mechiuno. Zvino ndakati, kwete, chingokwirai kumusoro mobvisira kumusoro kuno. zvanga zvakandiomera munoona zvino pakupedzisira chiremba Rida nachiremba Petro weGlouville vakazoita operation yacho ndokucheka zasi imomo ndokuibuditsa uye nhasi ndine makumbo akaisonaka nenyasha dzamwari asi pasi pechiratidzo chokupedzisira chandakava nacho chiratidzo chokutanga pandakapepuka zvino ndakazopinda muchidanho chokuona chiratidzo zvino ndakafunga kuti ndaive mugehena zvakajeka sezvazviri zvakanaka mumwe munhu ngaaise maoko ake pamusoro pake uye mudzimai zvichida muisei kune mhepo zvino chero amire ipapo isai maoko enyu pamusoro pake ngatinamatei ishe jesu vanodikanwa dai handadzi yedu iri kurwara mangwanani ano uye afenda mukamuri dai nyasha dzenyu nesimba nemasimba pane maoko akaiswa pamusoro pake iye zvino akamirira imi uye gwaro rakati zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda kana vakaisa maoko avo pamusoro pevanorwara vachapora uye zvino dai hanzvadzi yedu yabuda kubva muurwere uhwu uye agopodzwa kuti mwari vawane mbiri nemuzita rajesu kristu tazvikumbira pamwe nokumukumikidza kwamuri amen zvino muendesei pane mhepo hamuna mweya wekufema wakakwana ndiri kuzvinzwa pano zvakanyatsoipa zvikuru zvikuru manzwiro ekunge uchatofenda pano papuratifomu ndazvinzwa kana kashanu pano kana paine paanenge ave kungonzwa zviri nani ko muendesei uko paanogona kuwana mhepo zvakanaka munoona hamuna mweya wekufema wakakwana munoziva vanhu vanosika mumwe nomumwe wedu masqueya emafiti akawanda angori ezvirwere kana uine paine munhu ane mvura here ipapo kana chimwe chinhu chokuisa pane hanzvadzi ari kufanira zvakanaka zvino maona zvakanaka hongu zvichida kana mukagona kuzara mikova zvichida kana kuti wedzerai mweya zvishoma sokukwanisa kwedu neimwe nzira munoona zvino panguva iyi sezvandakava nechiratidzo ichi uye ndichifunga kuti ndakanga ndapfuura kubva muupenyu huno ndichipinda mukutambudzwa zvino mwedzi minomwe yakatevera pano paclark county memorial hospital ndakava neoperation yechipiri zvino panguva iyi pandakamuka ndakafunga kuti ndaive ndakamira kumadokero ndakava nechimwe chiratidzo zvino paiva nemuchinjikwa mukuru wendarama muchadenga uye kubwinya kwashe kwaiyerera kuchibva pamuchinjikwa uyu zvino ndakamira ndakatambanudza maoko angu sezvizvi uye kubwinya uku kwakanga kuri kuzara muchipfuva changu zvino ini chiratidzo chakandisiya baba vangu vakanga vagerepo vakanditarisa pakauya chiratidzo ndakagara ndichinzwa imi vanhu vose vanondiziva makore ose aya vanoziva kuti ndakagara ndichida kuenda kumadokero munoziva zvazviri chagara chiri chimwe chinhu kumadokero asi nokuti munzveri wenyeredzi akandiudza pane imwe nguva chinhu chimwe chete kuti ndinofanira kuenda kumadokero nyeredzi padzinopesana pamakwara adzo nezvimwe zvakadaro ndakaberekwa pasi pechiratidzo ichochi uye handaizombobudirira kumabvazuva ndaitofanira kuti ndiende kumadokero zvino gore rakapera ndakaenda kumadokero kuti ndizadzikise icho chagara chiri icho chishuwo cheupenyu munoona kuti ndizviite sei ndiri ikoko ndicho chinhu chisinganzwisisike kugara kunze uko murenje ndichibhadhara zana negumi remadhora rendi uye hepanoi pane imba igere kumusoro kuno imba yemufundisi yandakapiwa munoona asi kutevera ishe munoona ndizvo zvoga zvandinoziva kuita uye munoziva zviratidzo pamwe nezvakaitika kunze uko zvino mune izvi ndinoda kuti kune zvino kana hanzvadzi yedu yave kunzwa kakurukutika hamaroi uye acha mungada kumubuditsa kune imwe nzvimbo zvino mumugadzika mune imwe kamuri nechekunoko kwaanogona kuwana mweya wakawedzerwa kana zvimwewo uye zvakangonaka zvachose nokuti ndinonzwa kuti anoita zvakanaka zvino munoona zvakanaka ari kungonzwa kuda kufenda ari kurwara uye saka ndinokutaurirai kana muchida kumuudza kuno uku mweya simudzai mafasitera aya amaroi zvino kana hanzvadzi ichida kuuya muno izvozvo zvinenge zvakanaka onai kana achida kuuya iko kuno zvakanaka musambotya icho ndinoda kuisa maoko pamusoro pake paanopfuura nepano mose muchandiregererawo kweminiti uye mwari vandiregerere nokuti izvozvo zvakanaka hama baba vomudenga uyu mwanasikana wenyu ari pano agere pano mangwanani ano uye auya kuzonzwa mharidzo zvino ndokuwana satani ari kuedza kumudzivisa kubva pairi asi haakwanisi kuzviita haagoni kuzviita satani haagone nemuzita rajesu kristu zvakanaka mugova uyo Jirufuka kana wa shoma. Ama, jirumweya unoguna kufura ni pano kwa muri. Oh, ungataone pamusuro pe mweya usirabu chena. Unofanila kumbopinda mune zime njimbo ziri mbili kima kungwa. Pawano tzikirirana, mwe pamusuro pe mwe. Vane mapere mbu zine kenza. Uye, oh, ini jangu. Unoto taza kana no kufema. Unoziva. Muzimu zvakadaro. Vakaradzi kwa muzvivakwa zvikuru-kuru zvakangozara nezvirwere uye munoziva kuti maperembudzi anoita sei. Ipapo varerepo vasina nzeve chimwe chikamu chepakati chekumeso chakadyiwa uye vasina maoko nezvidzitsi zvetsoka nezvinhu zvakadaro varere vakaturikidzwa mumwe pamusoro pemumwe uye vazhinji vavo vachifa ipapo varere ipapo kubva pakutsikirirana mumwe pamusoro pemumwe vaine pavanenge vachiedza kupinda munoziva kuti vanzwe mharidzo. Uye zvino, zvino mune izvi, ndinokuudzai zvakaitika. Muchiratidzo chandakava nacho, ndichadzokera kumashure, nokuti ndaunza zviratidzo zviviri, kukuratidzei nezvechimwe chazvo, ndaizenge ndiri kunze kumadokero. Ndaigara nguva dzose ndichizvishuvira. Uye zvino chinangwa chemharidzo mangwanani ano, chichekugadza kereke mune zvose zvaachandiita kuti ndiigadze, sokuziva kwangu, kusvikira pandinenge ndichienda mberi. Zvino ichi chakandijekera, saka ndaida kusvitsa kereke. Zvino izvi zvakanangana netebhenakeri ino bedzi. Munoona, ipo pano. Zvino, uye muchiratidzo ichi, chokutanga, hezvinoi zvakaitika. Mushure mokunge chiratidzo chandirova, uye ndaiva ndari kutika zvikuru, uye ndakanga ndarasikirwa neropa riya rose ndokuenda, ndakafunga kuti ndakanga ndiri kumura munaziyenda nakuenda risina magumo. Vazhinji venyu makambondinzwa ndichizvitaura kumashure uko, uye tichimura munaziyenda nakuenda risina magumo. Kutanga, ndakaita sokunge ndiri kungopfuura nemumakore, zvinotevere nemurima, uye ndichinyura, ndichidzika pasi, pasi, pasi.
The first thing you know, I got into the region.
Zvino chinhu chokutanga munoziva, ndakapinda munzvimbo yevakarasika. Zvino imomo ndakazhamba. Zvino ndakatarisa zvino ikoko, zvinhu zvose pakanga pasina hwaro kwazviri. Handaigona kumira kudonha. Nemunaziyenda nakuenda, zvaita sokunge ndainge ndichizodonha pakanga pasina pekuzomira kupi zvako. Uye zvino mutsauko wakadini kubva kuchiratidzo chandakava nacho kuno nguva shoma yapfuura chokunge ndiri mukubwinya pamwe nevanhu mutsauko wacho. Asi mune izvi, pandainge ndiri kudonha, pakupedzisira ndakadanidzira kuna baba vangu. Nokuti ndainge vamwana muduku, ndizvo zvoga zvandaiita. Ndakadanidzira kuna baba vangu. Zvino baba vangu vakanga vasipo ikoko. Uye ndakadanidzira kuna amai. Mumwe munhu ndibatewo kani. Kwakanga kusina amai ikoko. Ndakanga ndiri kungoenda. Zvino ndakadanidzira kuna Mwari. Kwakanga kusina Mwari ikoko. Kwakanga kusina chinhu ikoko. Zvino mushure mechinguva, ndakanzwa ruzha rwekungudza kwakaipisisa rwandati ndambonzwa. Uye aive manzwiro aityisa zvikurusa. Hapana nzira, kunyange moto chaiwo unobvira, unenge uri mufaro uchienzaniswa nezvaive zvakaita izvi. Zvino zviratidzo izvozvi hazvina kumbobvira zvambokanganisa. Uye aingori mamwe emanzwiro akaipisisa andati ndambova nawo. Uye chii, ndakanzwa ruzha zvaiita sokunge mune kutyisa kwezvipoko. Zvino pazvakadaro, ndakatarisa, zvaiuya aive madzimai. Uye vaive nezvinhu zvegreen. Ndakangogona kuona chiso chavo. Uye vaive nezvinhu zvegreen pazasi pemaziso avo. Uye maziso avo aiita sokunge aienda shure semadzimai nhasi vanopenda maziso avo achienda shure sezvizvi. Uye maziso nechiso bedzi. Zvino vakanga vachingoti ho, ho, ho. Ini zvangu, ndakangodanidzira. Oh, Mwari, ndinzwireiwo tsitsi, ivai netsitsi. Oh, Mwari, ko muri piko? Kana mukangondirega ndichidzokera, ndinoraramazve. Ndinokuvimbisai kuzova mukomana akanaka. Zvino ndicho chinhu choga chandakagona kutaura. Zvino Mwari vanoziva, uye mushure kutongwa, vachanditongera chitaurwa ichochi. Ndizvo zvandakataura. Ishe Mwari, regai ndidzokere, uye ndinokuvimbisai kuti ndichava mukomana akanaka. Zvino pandakapfurwa, ndakanga ndamboreva nhema, potse kunge ndakatoita zvose zvaigona kuitwa chinhu. Chimwe chete chandinotaura, regai ndichingozvichenesa, ndichiri ipo pano zvino. Zvino pandakatarisa pasi, ndokuona kuti ndakanga ndapfurwa nepakati potse potse, ndakati, Mwari, ndinzwireiwo tsitsi, munoziva kuti handina kumboita upombwe. Ndicho chinhu choga chandaigona kutaura kuna Mwari. Ndakanga ndisati ndambogamuchira ruregerero rwake, nezvimwe zvinhu zvose izvi, ndakangoti, ndakagona kuti, andina kumboita upombwe. Uyezve vakandibuditsa imomo, zvino imomo ndakachema. Mwari ndinzwireiwo tsitsi, ndichava mukomana akanaka kana mukangondirega ndichidzokera, nokuti ndaiziva kuti kwaiva naMwari pane imwe nzvimbo. Uye saka ndibatsirei, zvisikwa zviya zvinotyisa zviri kwese kwese, ini ndakanga ndiri mutsva achangosvika. Uye manzwiro anovhundutsa, anotyisa, asina umwari imomo, zvairatidzika semaziso makuru, mazitsiye akabuda sezhizhi, uye achienda shure sekiti, sekumashure sezhizhi, uye nezvinhu zvegirini, uye sokunge zvakanga zvaora kanawo zvimwe. Uye vakanga vari kuti, oh, manzwiro akaita sei. Zvino kamwe kamwe, ndakange ndadzoka kuupenyu hwepano pasi zvakare. Chinhu ichocho chagara chichindinetsa, ndakafunga, oh, zvisaitike kuti ndinofa ndakaenda kunzvimbo yakadaro. Hakuna mumwe munhu anofanira kuenda kunzvimbo yakadaro. Mwedzi minomwe yakatevera, ndakava nechiratidzo chokunge ndakamira kumadokero uye ndichiona muchinjikwa uya uye ndarama uchiburukira pandiri. Zvino ndakaziva kuti pane kumwe kune nzvimbo yevakarasika. Zvino handina kumbonyanya kuzvicherechedza kusvikira mavhiki mana apfuura. Mudzimai, handina kumbozvifunga nenzira iyi. Kuda mavhiki mana apfuura, mudzimai ndeni takadzika zasi kuTucson kunotenga zvinhu. Zvino patainge tigere, mudzimai takadzika munzvimbo yepasi. Zvino paiva neboka revakomana vairatidzika sevasikana, vaiva nevhudzi ravo rakakamwa, munoziva sezvinoita madzimai, nevhudzi repahuma rakakamirwa kuno kumberi. Vakapfeka midhebhe iri mudenga chaizvo, sokunge ndinofunga mabitnik kanawo zvimwe zvamunovadana nazvo. Zvino vakanga vari imomo, uye munhu wose aivatarisa, uye misoro yavo yakanga yakakura sezvizvi, semadzimai akagerwa zvewaterhead zviya, munoziva. Zvino vaive zasi ikoko. Zvino mumwe mudzimai wechidiki akauya nepo, zvino ndokuti, munofungei nezvazvo? Ndikati, zvino unofanira kunge uri kuzvinyarira kana uchifunga zvakadaro. Ndikati, ane kodzero yekuzviitawo yakafanana neyako, hapana kana mumwe wenyu ane kodzero. Saka ndakakwira kumusoro ndokugara pasi. Zvino pandakazviita, paiva nemanera anofamba, maiva muchitoro cha J.C. Penney. Zvino manera anofamba aya aiunza vanhu kumusoro. Zvakanaka, ndakanyatsorwara nemudumbu ndichiona madzimai aya achiuya kumusoro ikoko, vaduku, vakuru uye nevakasiyana, vakaputana zviso, vaduku uye nenzira dzose, vakapfeka zvikabudura zviduku, mitumbi yavo ichisemesa. Nemadzimai aya aive akapfeka zvinokwezva varume, vaine misoro iya mikuru saizvozvo, zvino hevanoi vachiuya. Zvino paiva nemumwe akanga achiburuka kubva pamanera aya anofamba achingunokwira saizvozvi, pandakanga ndigere kumashure muchigaro, ndigerepo ndakakotamisa musoro wangu. Zvino ndakatendeuka ndokuona, zvino mumwe wavo akanga ari kukwira nemanera aiti hu achitaura chispanish kune mumwe mudzimai. Akanga ari mudzimai wechichena akanga ari kutaura kumudzimai wechispanish. Zvino pandakatarisa, kamwe kamwe ndakabva ndashanduka. Ipapo ndakange ndakambozviona kumashure. Maziso ake, munoziva zviri kuita madzimai iye zvino, vachipenda maziso avo nguva shoma yapfuura, sekiti munoziva, vachizviisa kumusoro sezvizvi, uye vakapfeka magirazi ekiti nezvimwe zvose munoziva, vaine maziso kumusoro sezvizvi uye nezvinhu zvegirini zviri muzasi memaziso avo. Hecho chinhu chiya chandakaona ndiri mwana muduku. Heunoi mudzimai wacho chaiye iye. Zvino ndakabatwa nechiveve muviri wose ndokutanga kutarisa kwese kwese. Zvino ivanoi vanhu vaya vachingurumuta munoziva, vachitaura nezvemitengo nezvimwe muchivakwa ichi. Zvino ndakango zvakaita sokunge ndakashanduka kwechinguvana. Zvino ndakatarisa ndokufunga, ndizvo zvandakaona mugehena. Hevanoi avo kuora kuya. Ndakafunga kuti nokuda kwokuti vari mugehena, ndizvo zvavakaita kuti vave sezvavari, girini kunge bluu muzasi nemaziso avo. Zvino hepanoi madzimai aya akapenda negirini kunge bluu sezvakanga zvakaita chiratidzo chiya makore makumi mana akanga apfuura. Munoona, kuda makore makumi mana akapfuura, ndizvo zvazvakange zviri. Ndine makore makumi mashanu nemana, ndaive negumi nemana. Saka kuda makore makumi mana akapfuura ini, uye ndiyo ndiyo nhamba zvakadaro yekutongwa, munoona. Zvino paiva ndazviona izvozvo, ndakataza kana kutaura nemudzimai wangu paakauya. Akanga ari ikoko achiedza kuwanira Sara nevamwe chimwe chinhu kunge serokwe kanawo chimwe chekuchikoro. Zvino ini ndakatotadza kana kutaura naye. Mudzimai akati, "Bill, waitwa sei?" Ndikati, "Mudiwa, ndaita sokunge ndave kunge munhu akafa." Zvino iye ndokuti, "Chii chanetsa? Uri kurwara here?" Ndikati, "Kwete, pane chimwe chinhu changobva mukuitika." Zvino hapana chaanoziva. Akatomirira kuti tepi ino idzoke. Hapana wandati ndamboudza. Zvino ndakafunga kuti ndichamirira sekuvimbisa kwandakaita kuzviunza kukereke kutanga. Maona, kuzviunza kukereke ndiyo yaiva vimbiso yangu. Uye muchacherechedza mushure meusiku huno chikonzero sei ndichiedza kuchengeta vimbiso yangu. Maona, ndakafunga zvino pandakacherechedza maziso seane chirwere emadzimai aya. Paivapo nemaSpanish, maFrench, nemaIndia, nevachena, vose pamwe chete. Asi misoro iya mikuru, munoziva, vhudzi rakakamirwa kunze nemakamu, makamiro avanoriita kumashure, zvakanyatsokura zvino rozobuda kunze, munoziva maitiro avanoita vachirigadzira semaitiro avanoriita. Uyezve nemeso anenge ane chirwere, maziso ane pendi, achienda kumashure semeso ekiti. Zvino vakanga vari kutaura, ndipo pandaive zvakare, ndakamira imomo muchitoro chaJC Penny. Ndadzokera mugehena zvakare. Ndakatya zvikuru. Ndakafunga, "Ishe, zvirokwazvo handina kufa. Uye mazondirega ndichiuya kunzvimbo ino zvakadaro." Zvino havo avo vachiita varipo saizvozvo semuchiratidzo chiya waimbozvinzwira pasi pasi nenzeve dzako, munoziva, kunun'unuta vachienda mberi kwevanhu, uye madzimai aikwira nemanera anofamba aya vachifamba-famba imomo nezviya hevo avo vaiva nemaziso aya egirini asinganzwisisike nekuungudza. Zvino mudzimai akauya. Zvino ini ndikati, "Chimbondisiya ndiri ndoga kweminiti, mudiwa." Ndikati, "Kana usina hako basa nazvo, ndave kuda kuenda kumba." Zvino akati, "Wave kurwara here?" Ndikati, "Kwete, chimuenderera hako mberi, mudiwa, kana pachiine zvimwe zvauchiri kuda kutenga." Akati, "Kwete, ndapedza." Zvino ini ndikati, "Rega ndikubate ruoko, maona, ino ndokubva ndafamba ndichibuda." Mudzimai akati, "Ko chii chanetsa?" Ndikati, "Mida, pane chimwe chinhu chaitika kumusoro uku." Zvino ndichiri pasi paizvozvo, ndakafunga izvi, "Tiri kurarama muzuva ripi? Uku ndiko here kunogona kunge kuri iko kudhonza kwechitatu?" Zvino ndine zvimwe zvinyorwa pano. Jesu, tinoona kuti Jesu, mushumiro yake, mushure mokunge aparidzira vanhu, iye zvino tichange takanyatsomira pamagwaro pane izvi. Mushure mokunge Jesu apedza shumiro yake, uye shumiro yake yakarambwa nevanhu, zvino muchaverenga pakati pemitsara mozviwanira kunzwisisa kwenyu. Rangarirai zvandakakutaurirai pakutanga. Mushure mokunge iye aparidza, akauya seuyo akavimbiswa wezuva iroro. Tose tinozviziva. Magwaro akazivisa Jesu Kristu saMesiya. Ndizvozvo, zvizere zvakasimba, akasimbiswa naMwari neshoko rake kuti aive Mesiya. Hapana mubvunzo. Kana pakava neane mubvunzo nazvo, kana ukadaro, zvino unofanira kuuya kuaritari kuti akanga asiri Mesiya. Akaratidzwa zvakajeka saMesiya, asi mushure iye zvakajeka, Mwari vakamuzivisa, sokutaura kwakaita Petro nezuva rePendekosti, apo akataura neSanhedrin ipapo pane mana, mushure memazuva angaita mana. Akati, "Jesu weNazareta, munhu akasimbiswa naMwari pakati penyu nezviratidzo nemashura ayo Mwari vakaita naye pakati, izvo zvose zvatiri zvapupu." Maona, makatora uye nemaoko ane utsinye mukaroverera pamuchinjikwa muchinda woupenyu uyo akamutswa naMwari nokuratidza zvinhu zvose izvi zvamuri kuona. Maona, Kristu akaendera mberi achirarama, zvirokwazvo achiri kurarama nhasi. Mushure mokunge Jesu anyatsouya akazvizivisa, Mwari vakamuzivisa uye akaprofita. Zvino mushure memazuva ekuprofita kwake, kunyange akanga aziviswa nemagwaro, vanhu vakamuramba. Ndizvozvo. Zvino akaparidza mushure mokunge vamuramba pano kune avo vaigona kunge vakaponeswa. rangarira paiparidza paiva nemukana wekuti chero munhu aponeswe. Hatizivi kuti ndivanaani vakatemerwa, asi iye akaramba achiparidza. Asi mushure memazuva okuparidza kwake, shumiro yake yakaenderera mberi, nokuti boka raakapedzisira kuparidzira yaive mweya yaive mugehena yaive isisagone kuregererwa. Ndazviverenga zvakajeka kubva mubhaibheri pano, kubva muna Petro wechipiri. Maona, akaenda ndokunoparidza kumweya yaive mutorongo rinova gehena yakapfigirwamo kusvikira pazuva rekutongwa. Nokuti munoona, kutonga handi zvino, uye hakuna gehena rine moto zvino. Mumwe munhu akakuudza, munhu uya ari mugehena rine moto zvino, izvozvo handizvo. Maona, mutongi wenyika ino ane nduramo yakakwana. Haapomere munhu kusvikira aunzwa kuzotongwa. Uye Mwari havazokandi munhu mupiravira remoto kusvikira kutanga apomerwa nemirayiro yaMwari pachake. Akaramba tsitsi, saka munoona anofanira kutanga atongwa. Zvino kutongwa chigaro chikuru chichena chekutonga, asi zvino ari pane nzvimbo inonzi imba yeusungwa. Sekuona kwandakaita chiratidzo chenzvimbo idzi mbiri nenyasha dzaMwari, ndinotaura izvi kwete sekumhura, uye kana zvisizvo Mwari vandiregerere. Ndinotenda kuti ndakaenda kunzvimbo idzi dziri mbiri, munoona, munzvimbo mbiri idzi, uye ndakaona vadzikinurwa vakaropafadzwa, uye ndakaona vakarasika, uye nekwevaive vari. Uye ndicho chikonzero ndakamira sehama yenyu nhasi kukuyambirai kuti mutize nzira iyi inodzika pasi. Usafe wakaenda nenzira iyoyi, uye une zvose zvokuraramira nzira iyi yakaropafadzwa inokwira kumusoro, uko vadzikinurwa vari mumufaro nerugare. Uye havakwanise kutadza, havakwanise kuva neurombo, havakwanise. Ikoko hakuna chiriko, vakakwana. Ndakaona nzvimbo mbiri idzi. Ndinoziva kuti chitaurwa chinotyisa chokuti munhu ataure, asi Mwari ari mutongi wangu. Ndinotenda zvachose kuti ndakaona nzvimbo mbiri idzi, ndinozvitenda. Uye zvisambofa zvakaitika kuti munhu upi zvake apinde munzvimbo iyi yevakarasika. Dai wainge wakamira uine waya dzinopisa dzakabayirirwa dzichipfuura nemauri, uchitambudzwa nenzira dzose, hazviite sekutambudza kwadhiabhorosi ikoko munzvimbo iyoyo. Hapana chinhu chingagona. Pfungwa yemunhu hayaigona. Pfungwa yemunhu haikwanise kuti ibate izvo zviri nzvimbo dzevakarasika. Hapana nzira yokuzvitsanangura, uye hapana nzira yokutsanangura zviri nzvimbo dzevakaropafadzwa. Zvakanyatsokura. Uku kunotyisa zvikuru, uye uku kunofadza zvachose. Zvinobva pane zvakaipisisa kusvika kune zvakanakisisa. Saka kana chero ani akandinzwa, zvino ndave kuva munhu wachembera. Handizive kuti ndichine nguva yakadini, nenguva shoma ndichange ndave nemakore makumi mashanu nemashanu ekuzvarwa. Uye handizive zvichienderana nemasikirwe, ndinogona kunge ndisisina makore akawanda. Handizive kuchaenda tepi iyi, asi regai munhu wese anzwe ari pano neari patepi, kana kwese kwainogona kuenda. Usambofa wakafamba wakananga kunzvimbo dzevakarasika. Haukwanise kuisa mufananidzo wegehena rakaipa zvakadaro. Uye chose chaungaita, usambofa wakawana chipi kukanganwa izvi, kuti nzvimbo dzevakaropafadzwa. Ndingataura izvi namutsvene Pauro, ziso harisakamboona, nzeve haisakambonzwa, kana kutombopinda mumwoyo wemunhu, izvo Mwari akachengetera avo vanomuda. Saka mira kana uri kuteerera tepi, zima mushina ugotendeuka kana usina kuponeswa, uye ugadzirisane naMwari. Ndiri kutaura izvi semunhu akapfuura nemazviri sokutenda kwandinoita mumwoyo mangu. Uye ndinoti kana izvi, kana zviratidzo zvandinyengera, Mwari ave nengoni kuti ndiite chitaurwa chakadaro. Asi nokuperera kuri mumwoyo mangu, ndichiziva kuti hapana chimwe chete chezviratidzo chakambokundika, ndinotenda kuti ndakaenda kunzvimbo mbiri idzi. Zvisambofa zvakaitika kuti munhu upi zvake aende nenzira inodzika pasi. Zvino Jesu, mushure mokunge apedza shumiro yake, akaparidzira kumweya iyo yakanga isisaponeswe, yakanga isisakwanise kuti iponeswe. Zvino Bhaibheri rinotiudza izvozvo. Akaenda akanoparidza kumweya yaive mutorongo isina kutendeuka. Apo tsitsi padzakapiwa kwavari, vakaramba tsitsi, uye zvino vakamirira kutongwa. yaive nguva yakadini iyi. Oh, ndinoziva kuti dai paive neimwe nzira yandaizunguza nyika nazvo, vaita kuti vaone zvazvakanyatsoita. Uye Jesu akati pachake, sezvo Baba vakandituma, naizvozvo ndinokutuma iwo. Uye sezvo Baba vakamutuma kunoparidza kune vapenyu, kune avo vaiva netariro, uyezve nokuzosvitsa mharidzo imwe chete kune avo vasina tariro, zvinoita sezvinopindirana panguva ino kuti izvozvo zvinofanira kuitwa. Nokuti mweya waKristu uri kugara matiri haushandure unhu hwake kana kuti haushandure urongwa hwaMwari. Anofanira kunge ari zvimwe chete muchizvarwa choga choga, anofanira kunge ari zvimwe chete. Akati, sezvo Baba vakandituma, naizvozvo ndinokutuma iwo. Shumiro dzacho dzinofanira kunge dziri zvimwe chete, zvokuti iye akati, ndiri kuona vamwe venyu vachinyora magwaro pasi, mutsvene Johani 14:12. Uyo anotenda mandiri, mabasa andinoita, naiyewo achaaita. Munoona, mabasa, kuparidza kune vakarasika, kupodza varwere, uyezve nekune avo vasingagone kuti vaponeswe. Maona, basa rakaenderera mberi zvakadaro. Saka izvi zvakaitika, izvi zvakambovapo. Regai ndizvitaure kudai, shumiro yaJesu Kristu ichidzokazve iri munyama yemunhu mukereke yake muzuva rino rokupedzisira, ndizvo zvatinotenda vazhinji vedu. Ndinotenda pamwe nemi, ndinotenda izvi. Dai ndanga ndisingazvitendi, pane chimwe chinhuwo chandaiita pamusoro pazvo. Nokuti chaizvoizvo, ndini wacho ane basa imo muno. Uye kana mweya waMwari uri mauri, une hanya nevanhu. Pane gwaro raigara richindinetsa kuti Mozisi akagona sei kutaurira Mwari zano raive nani pane raiva naMwari, kusvikira ndakazoona kuti waive mweya waKristu waive muna Mozisi. Maona, Mwari vakati, Mozisi, zvipatsanure kubva kwavari, ndichaparadza zvose ndotanga newe. Akati, Ishe, akazvikandira pamukaha ndokuti, nditoreini, dzimai zita rangu. Vanhu chaivo ava vakanga vapanduka, mwoyo wake wakabatikana navo. Maona, uye kana mushumiri ane vanhu pamwoyo wake, ko ndaizonzwa kururamiswa kune vekwangu pamberi paMwari uye nekwandiri kuti uchengete zvinhu kubva kuvanhu vaunoda kudarika madiro aunozviita? Ko munhu angatore mumwe munhu achimuisa muchechi nokumujoinisa nokukwazisa ruoko kana kusasa mvura kana rumwe rubhabhatidzo rwenhema kana zvimwewo zvinovarega vakagara pasi perunziro yenhema, uye uchiziva kuti Bhaibheri rirere apo zvinooti unoda munhu wacho? Kunyange ndikapema kuti ndirarame chingave chii, regai ndive ndakatendeka kuna Mwari nevanhu kuvaudza chokwadi. Regai ndisambova munyengeri. Ko ndinganyengera sei avo vandinoda? Kunyange ndichifanira kuvarwadzisa, zvakadaro ndinovada. Ndicho chikonzero uchirova mwana wako, nekuda kwekuti unomuda, kwete nokuti haumude, nokuti unomuda. Kana akanganisa, anourayiwa kana ukasamugadzirisa. Zvino ndizvo zvanga zviriwo shumiro, sezvayakambova ndizvo zvairi nhasi. Yakaparidzwa uye ikasimbiswa zvizere neshoko raMwari. Haigona kuva munhu, aitofanira kuva Mwari. Zvinofanira kudaro. Cherechedzai zviratidzo zvimwe chete zvemweya zvakaitwa naJesu zvaitika zvakare panyika mumazuva ekupedzisira. Chiratidzo chaicho chimwe chete chemweya chaakazvizivisa nacho saMesiya chamuzivisa nhasi achingori Mesiya. Zviratidzo zvimwe chete zvinobatika zvakaonekwa panyika zvakaonekwa nokuda kwake izvo zvaaive. Shongo yemoto imwe chete yakaonekwa namuchere Pauro, imweyo zvose zvave kuitikazve zviine unhu humwe chete mazviri, nokuita zvinhu zvimwe chete. Yesu akataura kuti hapana chaiita kunze kwekunge baba vamuratidza. Zvino baba ndiwo mweya mutsvene, tinocherechedza kudaro. Inongori hofisi yamwari. Kana isiri, zvino ndeupi wavo anova ndiye baba wajesu kristu? Jesu akati mwari ndiye akanga ari baba vake. Zvino bhaibheri rakati mweya mutsvene ndiye akanga ari baba vake. Zvino haungamuite kuti ave mwana weupombwe. Saka mweya mutsvene ndimwari, sajesuwo akanga ari mwari. Saka mwari baba, mwanakomana nemweya mutsvene ndiwo mahofisi matatu amwari mumwe chete. Hunhu hutatu, mwari mumwe chete. Uri chikamu chamwari uye ini ndiri chikamu chamwari, munoona? Asi handizi wese mwari, uye newewo hauzi wese mwari. Waona, waona, hunhu hwamwari huri patiri. Sevana vakaitwa vana naJesu Kristu, iye Mwari pachake akavanyamba kuti agotifira. Zvino mweya mutsvene waigara uchimuratidza zvinhu zvaizouya, uye haana kumbobvira akanganisa. Nguva dzose zvainge zviri izvo chaizvo. Ndizvozvo here? Haana kumboti ndiye aizviita, akapa mbiri kuna Mwari. Akati mwanakomana hapana chaanogona kuita pachake, asi izvo zvaanoona baba vachiita. Uye baba, mweya mutsvene ndiye aiva baba vake. Ndizvozvo here? Josefa mwanakomana wadhavhidha, usatye kutora Mariya mukadzi wako, nokuti icho chakagamuchidzwa mukati make ndechemweya mutsvene, uyo akanga ari baba vake. Uye mweya mutsvene wairatidza Jesu zvinhu zvaizouya, ukamuudza zvinhu zvakaitika. Zvino ndiye aiva Mwari muprofita, nokuti shoko rashe rinongouya chete kumuprofita, kuratidza kuti mashoko akauya muchiyero chakaderera. Vaprofita vakanyora zvavakaudzwa naShe, asi iye hapana chaakanyora, nokuti ndiye aiva shoko, aive shoko. Cherechedzai, mweya mutsvene mumwe chete wairarama maari, asi kwechinguvana nyika haichazondioni zvakare. Asi imi muchandiona, nokuti ndichange ndiinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika. Ndichauya kwamuri, akadaro. Ini ndivo baba vaiva maari vachauya kwamuri. Uye akati kana mweya mutsvene uchinge wauya pamuri, achazarura zvinhu zvose izvi zvandakakudzidzisai, uye nokukuratidzai zvinhu zvaizouya. Hezvo izvo zvino. Zvino tinocherechedza kuti sekushanda kwakaita mweya mutsvene mukereke kareko, saizvozvowo mweya mutsvene waita zvinhu zvimwe chete chaizvo nhasi, kuzivisa neshongwe yemoto chaizvo sezvazvaiva pakutanga, chinhu chimwe chete. Uye tichiona izvi zvichiuya pana Jesu, Johani akazvizivisa parwizi Jorodhani, uye akasimbisa zvose kunyange mifananidzo yazvo yesainzi. Hazvirambike zvakaitwa nesainzi, zvakaitwa nezvinobatika. Yakanga isiri pfungwa yekufungidzira, zvakanga zvisiri zvekuverenga pfungwa, sezvo George J. Lace akati ziso remuchina wemufananidzo harikwanise kutora zvepfungwa, chiedza chakarova ziso remufananidzo. Zvinoko imi kereke, pava nemwedzi ingaita mutanhatu kana misere pano, uye ndimire pano ndichiti izvanzira Jehovha kuti ndiri kuenda kuTucson, Arizona, pachava nekuputika, zvinongiro zinomwe dzichaonekwa. Munozvirangarira? Pasina kana Mwari vachinyatsozviita kuti zvive zvemazviro kwazvo, kusvikira magazini yeLuke vakatora mifananidzo yazvo. Zvemweya zvakafanoonekwa zvikaita zvinhu zvinobatika chaizvoizvo. Ngirozi nomwe dzakaunza kukomberwa kwemagwaro ose, nokuti zvakavanzika zvose zvemubhaibheri rose zviri muzvisimbiso zvinomwe. Tinoziva kuti iri ndiro bhuku, chisimbiso charo nacho chakazarurwa. Ichakavanzika chebhuku rose chiri mune izvo zvisimbiso zvinomwe, izvo Ishe vakatendera kuti tizviunze. Uye pane varume vagere muno nhasi vakanga varipo ipapo pamwe neni pazvakaitika. Magazini yeLuke yakasimbisa chinhu chimwe chete kuti chakanyatsoitika, nokuti vaiva Mwari vakazvitaura. Vaiva Mwari vanomira seri kweshoko ravo kuti variite kana vati vachazviita. Nokudaro haasi mumwe munhu, munhu wenyama seni pachangu ari pakati penyu vanhu, ndiMwari wemunaziyenda nakuenda. Anoshandisa vanhu, ichokwadi. Hapana chaanoita kunze kwezvaanoita achishandisa vanhu. tino zvicherechedza izvozvo. Iye ndiye mumiriri wake, wake. Ndiye waakasarudza. Sei handizive. Aigona kuti akaita kuti zuva riparidze evhangeri. Anogona kuita kuti mhepo iparidze evhangeri. Aigona kuita kuti mhepo iite zvinhu. Asi akasarudza vanhu. Ndiyo yaiva pfungwa yake kuti munhu azotaura kune mumwe munhu. Kwete iye pachake. Asi shoko rashe rakauya kuvaprofita, avo vanoprofita vaparidzi. Zvino uyu anoprofita anoramba shoko repakutanga, ko angazova sei muprofita wechokwadi? Maona, haakwanise nokuti ari kuramba chokwadi cheshoko. Uyezve kana rikasazviita, zvino shoko iri pacharo parinoparidzwa muzvokwadi yeshoko nemuzvokwadi yemweya mutsvene rinoratidza vimbiso yose yarakavimbisa. Ndiwo maziviro atinoita kuti nderema zviro kwazvo here kana kuti kwete. Ndizvo zvakataurwa naJesu. Kana ndikasaita izvo zvakanyorwa nezvangu kuti ndiite, zvadaro musanditenda. Maona, zvino tinoona zvinhu izvi. Rangarirai zvisimbiso zvinomwe zvakapedzwa. Zvino kana ziya zvokwadi zvinomwe zvakazarurwa, chimwe chazvo haana kutitendera kuti tichizive. Isu vangani vakanga vari pano pazvisimbiso zvinomwe vakanzwa. Imi mose ndinofungidzira kudaro. Munoona, chisimbiso chechinomwe haana kuchitendera. Akanyatsomira mukamuri imomo ndokuzarura chimwe nechimwe chavo. Uye kana ndakamboparidza chimwe chinhu muupenyu hwangu chakafemerwa, zvaiva izvozvo. Uye zvinofanira kuva zvechokwadi kwamuri. Ndakamira pano ndikakutaurirai kuti zvichazoitika, uye nokutozoendako chaiko, uye zvokuti sainzi nezvimwe zvose vanonzvera vesainzi nezvose chakavanzika kuvanhu zvakaratidza kuti zvakaitika ipapo chaipo. Uye ndokudzoka ndokunzwa zvichibhedhenuka nokuita kuti shoko rose rive remazviro kwazvo. Tiri kurarama muzuva ripi? Tiri papi? Uye rangarirai muchisimbiso chechitanhatu umo munorira hwamanda dzose nomwe pasi pechisimbiso ichi chechitanhatu. Kana tazosvika kune izvozvo muchazviona. Dzose nomwe hwamanda dzakaitika muchisimbiso ichi chechitanhatu. Chechinomwe chinogara chiri chakavanzika. Cherechedza chechinomwe ichi ndiwo magumo. Ndiko kwaiva kuuya kwashe. Denga rakanga rakati zii, rakanyarara, hapana aifamba. Nokuti Jesu akati pachake, hapana kana ngirozi yekudenga inoziva pandichadzoka. Handitomboziviwo pachangu nguva yacho. Baba vakazviisa mupfungwa dzavo. Mwari voga ndivo vanozviziva. Iwo mweya akati handairiziva. Ipapo rakanga risina kuzarurwa. Pakarira hwamanda yechinomwe kana kuti mutumwa wechinomwe, chisimbiso chakazarurwa. Zvino pakava nerunyararo kudenga. Munoona, hazvina kutaurwa zvakanga zviri kuzoitika. Asi pasi pachisimbiso chechitanhatu ndipo pakazarukira hwamanda idzi. Rangarirai, pasi ipapo tinozoona kuti gwayana rakauya mberi ndokuuya panzvimbo. Akanga abva pachigaro chetsitsi, basa rake rekudzikinura rakanga rapera. Zvino akauya ndokutora bhuku kubva muruoko rwerudyi rweuyo aiva agere pachigaro. Zvino nguva yakanga yapera. Zvino pakarepo Herodhi yakaonekwa muchitsauko chechinomwe kana kuti chitsauko 10 pandima 7 ichiti Herodhi iyi yakaburuka ndokupika kuti nguva pakanga pasisina. Asi munoona mubhuku iri maiva nezvakadzikinurwa. Raiva bhuku rerudzikinuro, uye vose vaakadzikinura vaive vakanyorwa mubhuku iri. Vose vaakafira vaive vakanyorwa mubhuku. Uye haaikwanisa kubva pachigaro chake chokureverera kusvikira adzikinura zvachose. Uye haana kukwanisa kuvadzikinura pamuchinjikwa, nokuti vaive vakatemerwa mubhuku reupenyu regwayana. Uye akatozoramba ari ipapo achireverera kusvikira munhu wekupedzisira adzikinurwa. Girori! Asi rimwe zuva akasimuka kubva ipapo ndokuuya mberi. Bhuku rakanga riripiko? Rakanga richiri mune muridzi waro asingabatike, Mwari Sabasimba. Zvino Johani akatarisa kwese kwese ndokuchema, nokuti pakanga pasina munhu akakodzera kutarisa bhuku, uye kunyanya kuzarura zvisimbiso, kuzarura zvaive chakavanzika chakawanda. Zvakavanzika zvaive muzvisimbiso zvinomwe. Apo zvisimbiso zvinomwe pazvakazarurwa, zvakazarura Bhaibheri rose. Zvisimbiso zvinomwe zvaive zvakasimbiswa nezvakavanzika zvinomwe, uye muzvisimbiso zvinomwe ndimo maive makabatwa zvakavanzika zvose zvazvo. Uye raive bhuku rerudzikinuro, testamende itsva. Kwete yekare yaifanoreva nezvetestamende itsva. Vakaitwa havagoni kuve vakakwana vasinesu, Bhaibheri 11. Maona, maona. Zvino rudzikinuro rwakangouya mudzikinuri paakafa. uye mukumiririrwa vaive pasi peropa rehwayana kwete mudzikinuri vakanga vasati vadzikinurwa kusvikira mudzikinuri auya cherechedzai zvino apo mudzikinuri uyu Johani akatarisa kwese kwese zvino hepanoi mwari agere pachigaro aine bhuku muruoko rwake raive rakasimbiswa nezvisimbiso zvinomwe uye zano rose rerudzikinuro raive riri mariri zvino rakanga raraswa nerudzi rwevanhu adhamu zvino mwari rakadzokera kubi satani haana kukwanisa kuritora akangomuita kuti arasikirwe naro asi bhuku rakazoendepi zvino rakanga risiri rerudzi rwevanhu maropafadzo akanga asiri epano pano rudzi rwevanhu rwakanga rwarasikirwa naro saka rakadzokera kumuridzi waro wepakutanga aiva mwari heunoi agere naro zvino akadana munhu mumwe munhu kuti auye azoritora johani akatarisa kwese kwese zvino pakanga pasina munhu kudenga pasina munhu panyika pasina munhu pasina ngirozi hapana chaigona kutora bhuku kana kusunungura zvisimbiso kana kutomboritarisa hapana munhu akanga akakodzera johani anoti akachema zvikuru zvino imwe ngirozi yakauya kwaari ndokuti usachema johani nokuti shumba yerudzi rwajudha yakunda uye yakakodzera zvino johani akatarira kuti aone gwayana kana kuti kuona shumba zvino chii chaakawana gwayana uye raive gwayana rizere neropa gwayana rakanga rabayiwa kubvira riini kubvira kumavambo enyika gwayana rakauya ndokufamba richienda kuna uyo aive akabata bhuku muruoko rwake rwerudyi ndokugamuchira bhuku ndokukwira pachigaro ndokugara pasi ndizvozvo zvakanga zvapera riini pakazarurwa zvisimbiso apo wekupedzisira zvaiva izvo zvose zvaakanga adzikinura hapana chaivepo akauya kuzodzikinura ungati sei asina kwadzikinura makore makumi mana apfuura zviuru zviviri zvemakore zvapfuura munoona mazita avo ari mubhuku reupenyu mubhuku imomo zvino aifanira kumira pano nokuti chaive chiri chinangwa chamwari chokuvadzikinura mazita avo akaiswa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa gwayana rakaiswa ipapo naro kuti riurayiwe hero gwayana richiuya raurayiwa richidzoka kuzoreverera richerechedzei pachava nekuteedzera kwakawanda zvose zvakangowanda asi zviro kwazvo pakanga pachazova nemumwe munhu akanga achizoponeswa nokuti iye kereke yakatemerwa kunge isina gwapa kana kuunyana ichange iriko uye gwayana ndizvo zvarakafira zvino apo zita rokupedzisira raive mubhuku iri parakadzikinurwa gwayana rakauya ndokutora bhuku ndini wacho akazviita ngirozi makerubhi vakuru vane makumi maviri nemana zvipuka zvose zvakakurura korona ndokuwira pasi pamberi pechigaro ndokuti imi makakodzera johani akati zvinhu zvose kudenga nepasi zvakandinzwa ndichidanidzira ameni ndichidanidzira hareruya uye nerumbidzo kuna mwari kudanidzira kwakakwira kumusoro sei mazita avo akanga ari mubhuku iri kuti agozarurwa zvino gwayana rakanga rarizarura gwayana rakanga raridzikinura asi haraikwanisa kuuya kusvikira zita rose razarurwa zvino izvi zvakanga zviri kuitika pasi pechisimbiso chechitanhatu chechinomwe chisati chazarurwa zvino vasina gwapa zvino gwayana rakavinga zvarakanga radzikinura rakauya kuzotora zvarakanga radzikinura rinotori nazvo kare imo muno mubhuku rakaritora kubva muruoko rwake iye zvino ari kuuya kuzogamuchira zvaakadzikinura ndiro basa rake apedza auya kuzorigamuchira iyi inguva yakadini azviratidza chisimbiso chechinomwe chakazviratidza adzoka kuzotora bhuku rerudzikinuro cherechedzai yaizenge iri mharidzo yengirozi yechinomwe yaizozarura chechinomwe zvisimbiso zvinomwe zvakazarurwa 10:7 zvino muchaiwana maona zvino akaona ngirozi iyi ichidzika ndokuisa tsoka yayo panyika nepagungwa aiva kristu aiva nemuraraungu pamusoro pemusoro wake mucherechedzei iye munomuwana muna zvakazarurwa 1 zvakare aine muraraungu pamusoro pemusoro wake achiratidzika sejaspis nesadhiyo nezvimwewo heunoi anouya ndokuisa ruoko rumwe soka imwe panyika imwe pamvura ndokusimudza ruoko rwake, aiva nemurara wungu pamusoro pemusoro wake. Nazvino iyi isungano, aive mutumwa wesungano, akanga ari Kristu, akaitwa muduku zvishoma pane ngirozi kuti atambudzike. Heunoyu anouya, zvino ndokusimudza maoko ake kudenga, ndokupika naiye anorarama nokusingaperi-peri, uyu wemuna zienda nakuenda. Baba, Mwari, kuti nguva yangazovipo kana izvi zvoitika. Yapera, zvaita, hakuchina. Uyezve gwaro rinoti, zvino pa, pamharidzo yemutumwa wechinomwe wepanyika, mutumwa ari panyika, zera rekereke rechinomwe rokuguma pakutanga kweshumiro yake, painotanga panyika, panguva iyoyo chakavanzika chaMwari chezvisimbiso zvinomwe izvi, chinoziviswa panguva iyoyi. Iye zvino tinoona patave, kuti ndizvo here, vashamwari, kuti ndizvozvo, cherechedzai, zvose zvinogoneka, zvose zvakanga zvadzikinurwa mubhuku, akauya kuzodzikinura, zvose zvaizodzikinurwa, zvaive zviri mubhuku, zvakatemerwa nyika isati yavambwa, akauya kuzoridzikinura, zvose zvaakanga adzikinura, zvaive zvakanyorwa imomo. Ndinoda kukubvunzai mubvunzo iye zvino, nemi vanhu muri patepi, nyatsoteereresai. Meso aya anotyisa, musoro uya unotyisa, ndicho chikonzero here sei mharidzo ino yanga ichipikisa zvikuru madzimai ezera rino rechimanje-manje? Kuti ino ndiyo ingava here mharidzo yemutumwa wekupedzisira? Chii chaakataura zasi kuya parwizi makore angaita 33 apfuura? SaJohani akatumwa, munoona, kuzivisa kuuya kwaKristo kwekutanga, mharidzo yako ichazivisa kuuya kwechipiri. Poteredza nyika, ndizvo zvayaita zvino, kuuya kunofanira kunge kwave pedyo. Cherechedzai zvinoitika zvino. Sei ndakakwenya musoro wangu, ndakapinduka-pinduka papiro yangu, ndakafamba-famba pasi. Chii chiri kukunetsa? Mazuva mashoma apfuura, ndakabvunza varume vaviri vandaityaira pamwe chete navo. Ndakabvunza Jack Moore pane imwe nguva, uye imi mose munoziva Jack Moore, ndiri kuenda kwaari kuShreveport. Ndakati, hamba Jack, manga muri shamwari yepedyo yandakava nayo panyika. Zvino ndisati ndamubvunza, ndakabvunza mudzimai wangu, kana paine munhu anoziva chimwe chinhu nezvangu, zvakaipa zvangu nezvose, mudzimai wangu, munoona, munhu anodikanwa. Zvino ndakati kwaari rimwe zuva, ndakati, mudiwa, semurume wako, ndiri mushumiri weevhangeri, handidi kuunza kushorwa pane uyo wandinoda. Kwete, handidi kukurwadzisa, handingambodi kuunza kushorwa kupi zvako pauri. Mwari vasatendera kuti ndiite chimwe chinhu chinokukuvadza. Ko, kuzoti pave nechinhu chinokuvadza Mwari? Nemadira andinomiita, uri mudzimai wangu, iye muponesi naMwari wangu. Ndinoda kukubvunza mubvunzo, ingotaura sezvazviri, nditaurire chokwadi. Ndikati, ndanzvera zvakanyanyisa, uye ndanga ndichingofunga ndiri mumaumbirwo munhu akati siyanei asinganzwisisike. Ndinozviziva izvozvo. Munhu wese akati, imhando iko yemunhu? Zvakanaka, munoona, haukwanisi kuzvigadzira pachako, uri zvauri nenyasha dzaMwari. Zvino ndakati, ndarasikirwa here nepfungwa dzangu zvishoma, munoziva, uye dzoita sokunge dzapera? Ndikati, seiko ndiri kutsiura madzimai ayo nguva dzose asi ndichivada? Vanofona voti ndiri muvengi wemadzimai. Handingovengi, ndinongovenga madzimai. Maona, handizvo, ndinoda madzimai, ndinoreva sehanzvadzi dzangu. Handisi kuzokubhabhadzira kumusana ndichiona wakanganisa. Ndinogona kukuudza izvozvo, ndinokuda zvakanyanyisa kudarika izvozvo. Vamwe varume vanoita zvakadaro, ndeimwewo mhando yerudo yakasiyana. Maona, ndinokuda nokuti ndinoda zvauri, uri mubatsiri kumwanakumana waMwari, uye uri chikamu chake. Maona, uye ndinokuda nokuda nokuti wakagadzirwa uri mumufananidzo wemurume, uye murume akagadzirwa ari mumufananidzo waMwari. Saka nokudaro, pamwe chete muri chinhu chimwe muna Kristu. Ndosaka ndichikudai, chimwe chinhu hacho hachinei nazvo. Mwari vanoziva izvozvo. Upenyu hwangu wese, maona, ndizvozvo. Ndinokudai. Ko, ndikasimukirei uye ndichingoramba paya pavanoti, udza madzimai ose paye kana vave kuenda kunonzwa hama Branham vachiparidza, vakame vhudzi ravo zvakasiyana. Kangowani kana chimwe chinhu kanawo zvimwe, nokuti achatanga kutsiura vhudzi pfupi, uye nenyu usazora mhando ipi zvayo yependi. uye nezvimwewo zvakadaro ndizvo zvavakaita zvose zvaakataura pamusoro pazvo. Mumwe munhu akati, ko wadiniko? Ndokuti vanhu vanotenda kuti uri muprofita. Ko wadini wadzidzisa madzimai kuti vangagamuchira sei zvipo zvikuru zvemweya nezvimwe zvakadaro panzvimbo yekuedza kuvadzidzisa zvinhu zvakadaro? Ndikati, kana vakasadzidza maabc avo vangazoziva sei algebra? Maona, ita zvakanaka kutanga. Zvino pandinowedzera kuparidza, zvinowedzerawo kuipa. Zvino unoti ko unodini hako kurega? Kwete changamire, panofanira kuva neinzwi chapupu chinopikisana nazvo. Mumwe wevakurusa mushumiro nhasi akaisa maoko pamusoro pangu nguva shoma yapfuura ndokuti, ndinoda kukunamatirai hama Branham, kana mukanditendera kuti ndizviite kuti Mwari agobvisa izvozvi mumwoyo menyu, ndokuti siyai madzimai aya akadaro muzvinhu izvo. Ini ndikati, hamutende mazviri here changamiri? Muri muparidzi woutsvene. Akati, zviro kwazvo handizvitende, asi ndokuti izvozvo zviri kuna. Ndikati, kwete. Akati, zviri kuvafundisi. Ndikati, havasi kuzviita. Pane anofanira kuzviita. Rukova runofanira kuyambukwa. Ganda rinofanira kufunurwa. Handidi kuzviita. Mwari vanoziva kuti handidi kuzviita. Vazhinji vemadzimai aya vanopa chokudya kuvana vangu uye vanogona kundifira potse potse. Munofunga nenyasha dzamwari dzakadururwa nemweya mutsvene? Munofunga kuti ndingashaya chokuita ndichiona munhu anonzwisa urombo achiwira uko munaziendana kuenda pasina tariro kana ndikasadanidzira ndichizvitsiura? Kwete kuzviita munhu akangwarisa, asi mweya wenyika ino, mweya wechechi, hausi mweya wakristu. Zvino mweya wechechi sangano wachairira madzimai aya kumarara aya kunze uku, uye ndinongori inzwi riri kudana, budai kubva mazviri, tizai kubva muchina iyo. Usarega diabolos achiita chinhu chakadaro kwauri. Zvakashata nemi imi veassemblies of God kurega madzimai achigera vhudzi, asi munovarambidza kupenda kumeso. Hapana chaizvo izvo Gwari rinopikisa kupenda kumeso, asi riripo rinopikisa kugera vhudzi rako. Mudzimai haana kana kukodzera kunamata pamberi paMwari. Bhaibheri rinodaro, murume wake ane maruramiro ekumuramba nokumusiya. Ndizvozvo anozviratidza kunyika semudzimai ane tsvina. Bhaibheri rakadaro, anozvidza murume wake paanozviita. Ndizvo chaizvo zvakataurwa nebhaibheri. Maona, zvakanaka. Asi mudzimai akapenda kumeso, tinoona mudzimai akazviita mubhaibheri. Mumwe woga aiva Jezebheri ndiye wacho. Munhu woga mubhaibheri akambopenda kumeso aiva Jezebheri. Zvino Mwari kamwe kamwe akamupa kuimbwa kuti adyiwe. Akava chinyadziso uye kunyange yake zvose, chinhu chose chakaipa chinonzi Jezebheri. Haufanirwe kuita zvakadaro. Hausungirwe kuzviita. Chii chinokuita kuti uzviite zvino? Mweya wadhiabhorosi. Hamuzvicherechedzi. Ndinoziva kuti hamudaro. Muri vanhu vakanakisisa. Makanaka. Munondibata chishanu. Munotaura neni uye ndinokudai. Ndizvozvo. Asi kana ndikaona izvozvo, handingava here munyengeri? Pauro akati, handina kurega kukuudzai zano rose raMwari. Dai pakashayikwa ropa remumwe mudzimai pamusoro pangu nezuva iroro, kana romurume, ndakakuudzai chokwadi. Uye ndanga ndakavenga kuzviita, kwete kuzvivenga nokuda kwekuti handidi kuita zvandinenge ndaudzwa naMwari kuti ndiite. Asi ndinokudai, handidi kukurwadzisai. Saka ndodini? Asi rudo rwakachena rwaMwari runokumanikidza kuti uzviite. Jesu akatonamata kuti anzvenge muchinjikwa. Zvinokwanisika here kuti mukombe upfuure? Ndokuti zvisinei hazvo, kwete kuda kwangu, kwenyu. Ndini ndiri kufanira here kuziva munhu anotaura izvi? Ndiri kuzofanira here kutora madzimai akakosha, akaisonaka nezvimwe zvose, ndongovatema-tema kuita zvidimbu zvidimbu? Ndiri kuzofanirwa here kuzviita? Ndiri kuzofanirwa here kutora hama dzangu vashumiri ndigomira ipapo ndovaudza kuti vanoda mari nesangano kudarika kuda kwavanoita Mwari? Ini kuhama dzangu dzakakosha vanoisa ruoko rwavo, ndinofanirwa here kuzviita? Mwari, musandirega ndichizviita. Asi handina kurega kukuudzai zano rose rudo rwechokwadi rwakandiitisa izvozvo. Ndicho chikonzero here semharidzo ino yanga iri sezvairi? Hakuna kumwe kwairi munyika. Iri piko? Zvakanaka, vanotya. Maona, asi yanga isingatye. Ndizvozvo Mwari vanogara nguva dzose vakadaro. Munoona? Zvakanaka. Ndicho chikonzero here semadzimai akatsiurwa zvikuru nemharidzo ino? Ndisingazvizive, zvakazarurwa, ndakazviratidzwa, asi hazvina kuuya kwandiri kusvikira musi uno. Maona. Tarirai uko. Zvakanaka. Icho kwadi. Zvinoenderana neshumiro. Zvinomira zvishoma. Pakambova here nenguva apo nyika yakanga iri yemadzimai? Hongu. Maerane norondo mumazuva aEria paivapo nemumwe mudzimai ainzi Jezebheri. Zvino akawana utongi pamusoro pekereke yaMwari, izvo zvinotaurwa nebhaibheri kuti achazviita zvakare mumazuva ekupedzisira, mweya wake kubudikidza nemuchechi rimwe sangano, uye achange ari chipfeve, uye makereke ose naye achange ari mhombwe sezvaari. Ndizvo here? Zvakazarwa 17 yakati, iye chipfeve uye ndiamai vemhombwe havangambova varume, madzimai. Maona, zvino vakakandirwa vose vari vapenyu mudziva remoto ndokuparadzwa. Ichokwadi ezvoka, cherechedzai. Apo Jezebheri uya paakauya panzvimbo, pane murume akasimuka achizvipikisa. Mwari vakaunza murume hatitombozivi kwaakabva. Haana nhoroondo yekutanga kweshumiro. Haana kubvira akambova muprisita kana wozvimwe. Akauya munhu wemasango akwegura akakwasharara, aiva nezita rokuti Eria, uye akanyatsodzika demo pamudzi wemuti uye vaimuvenga. Kwete izvozvo zvoga, asi ungano yake yose yaimuvenga. Uye pane imwe nguva akafunga kuti aive akamira oga akati, kwete, ndine zviuru zvinomwe zviri pamwe newe. Maona, ndiro raiva boka riya rakasanangurwa, munoona. Panogara paine boka iroro ndokuti usatye Eria. Ndinoziva kuti unofunga kuti warambwa nokuti masangano vakakudzingira uko pamusoro pechikomo, asi ndokuti ndine zviuru zvinomwe zvinotenda zvinhu zvimwe chete zvauri kuparidza, unoona. Ndinawo zvino mushure mezuva rake Roma yakatora simba rokutonga. Zvino ndokubva pava nenguva yakava yemadzimai zvakare, mafashoni ose emadzimai kuti vaiuya vakapfeka mabhoneti nezvimwewo, munoona. Zvino Mwari vakasimudza mumwezve aiva nemweya mumwe chete paari, mweya waErisha. Ndizvo here? Zvino akati demo radzikwa pamudzi wemuti. Zvino pava nemumwe mudzimai muduku nzenza imomo, akanga aroorwa akasiya murume wake ndokuroorwa nemurabo wake Herodi. Herodias aiva munhu wenyinambo, aizvipenda kumeso muzuva iroro, aitamba, akadzidzisa mwanasikana wake kutamba. Aiva nemwanasikana nevamwe baba, vamwe baba nababa mukoma wake Herodias. Ndiye aiva mwanasikana wemudzimai. Zvino akamudzidzisa kutamba, uye akava mutambi chaiye anoita zvokukurura hanzu kufanana namai vake. Zvino akafunga kuti aigona kuroorwa kana kashanu nokuita zvose zvaaida kuita. Zvino heunoi Herodi akauya vaive vose maJudha. Zvino rangarirai, vaive vanhu vemuchechi. Heunoi Herodi achiuya nechechi yake kuti vanzwe muprofita uyu, aitendwa nevanhu kuti aive muprofita. Akanyatsofamba pamberi pezviso zvavo vari vaviri, ndokuti hazvikodzere pamurayiro kuti iwe uve nemudzimai uyu. Zvino zvakamuita kuti aputike. Maona, zvino mumwe womunhu wamazuva ose aigona kunge akati, makadiniko Herodias, tiri kufara zvikuru kuva nemi muungano yedu nhasi? Asi kwete, Johane. Jesu akati, makaenda kunoonani? Paya pamakaenda kunoona Johani, makaenda here kunoona uye akanga akapfeka semuprisita? Kwete, zvinogona mhando yakadaro inosekura mwana ndokuviga vakafa. Maona, akati makaenda kunoone mhepo, tsanga inokuburutswa nemhepo yese yese? Vanoti, uya kuno Johani, tinokubhadhara zvakawedzerwa kana ukati paridzira, uye isu ndisu sangano gurusa. Kwete, Johani, kwete, haana kumboenda kunoona izvozvo. Ndokuti makaenda kunooneiko? Zvino pamakaenda kunonzwa nokuona Johani muprofita, akati, uye ndinoti kwamuri, anodarika muprofita. Munogona kuzvigamuchira, uye ndiya uya akataurwa nemuprofita kuti ari kuuya, ndichatumira mutumwa wangu mberi kwechiso changu, uye achagadzirira nzira yaShe. Ndiye aive mutumwa wesungano. Akati, hapana kumbova nemunhu akazvarwa nomudzimai mukuru sezvaari. Maona, ndiyo mhando yemurume akasimudzwa naMwari muzuva iroro, Eria, munhu wemumasango. Johane, ndizvo zvimwe chete. Maona, mweya waEria waiva pana Johane, uye anoti kana kwasvika zuva remadzimai zvakare kuti mweya uya uchasimuka zvakare. kuya kwache kusati kwasvika apo nyika ichipiswa uye vatsvene vachafamba nepamusoro pe nemadota evakaipa semadota pasi petsoka dzavo. Akazvivimbisa zvakare mumazuva ano. Cherechedzai, mweya mutsvene wakazvivimbisa. Zvinoenderana nenguva yatiri kurarama mairi. Panofanira kuita mumwe munhu anosimuka, anofanira kuuya, nokuti izvanzi naJehovha. Maraki chitsauko 4. Ndizvo chaizvo zvaakati zvichange zvakaita chiratidzo. Zuva guru raShe rinotyisa rave kuda kusvika. Ndichakutumirai Eriya. Uye achaitei? Achadzoreredza mwoyo yevana kudzidziso yemadzibaba. Kudzokera kubhaibheri kubva pakupesana uku kwemasangano uye nokudzoka kubhaibheri kudzoka kuna Mwari ndizvo zvaanozoita. Cherechedzai kuti inguva huru yakadini yatiri kurarama mairi. Vaprofita vaitsiura madzimai echimanje-manje emumazuva avo uye vose vakazvibhadharira neupenyu hwavo. Nhoroondo inoratidza kuti imwe neimwe yenguva idzi yaive nyika yemadzimai apo madzimai aitungamirira. Onai zvazviri nhasi, tichava naye mutungamiriri wenyika rimwe remazuva ano, zvichiita sokunge zvinogona kutoitika izvozvi. Chaizvoizvo, mudzimai ndiye mutungamiriri wenyika. Maona, murume anongori musimboti, paanongova shoma yapfuura mune imwe nyika, airumbidzwa zvakanyanya nezvose kubva kuvanhu vose, kusvikira mutungamiriri wenyika pachake akati, ndini murume wake, mutungamiriri wenyika yeUnited States. Munoona, ndiye anounza mafashoni, madzimai ozvitevera. Munoona, sezvakangoitwawo naJezebheri. Makanzwa maridzi yangu yechinamato chaJezebheri. Munoziva, munoziva nezvayo. Munoona here kwatave zvino? Makaona here zvakaitika pano? Svondo kana maviri apfuura, munomuguta. Mushumiri weFaith Lutheran akakoka muprisita wekatorike weSacred Heart kuti auye agamuparidzira. Zvino ndokutozviita. Zvino mushumiri weFaith Lutheran akadzika kumuprisita wekatorike ndokunomuparidzira. Kanzuri yemachechi uko zvino vari kusangana kuRome. Tsamba iyi yaizivisa iyo shamwari yangu yakanaka David Duplessis pandakagarapo ndikamuchemera nokuda kwayo pa14 Mile Creek nguva shoma yapfuura. Asi iri kucherechedza kuti aendesa kereke mukati chaimo mebhabhironi. Apo munhu wese ari kuti machechi ose achazove chinhu chimwe chete zvino. Hongu, ndinozviziva. Munoona, chaizvo zvakanyorwa mubhuku rangu rezviprofita muna 1933 kuti zvaizoitika. Sei musingacherechedze kuti ndiSatani ari kubatanidza pamwe chete? Bhaibheri rinozvitaura. Uye mushure zvishoma, mushure mechinguvana, pavanongova chiri chimwe chete, zvino zvimubatanidzwa wemasangano zvinenge zvapera. Munoona, ndipo pachava nemunembo wenyu wechikara. Ndizvo, maona, kungoti handina nguva yokupinda mune izvi, asi dzave kuda kusvika quarter of 12. Munoona, ndinoda kupedzisa izvi, kutaura chinhu ichi. Ndiri kungoisa magwaro aya muno, pokuti munogona kuona zvinogona kuitika panguva yatave. Zvino tinozovhara hedu mushure memaminitsi mashoma. Zvino cherechedzai zvakanyatsoitika. Vaprofita vakatsiura madzimai aya mumazuva iwayo, uye vakanzi vavengi vemadzimai. Ndizvozvo, nhoroondo inoratidza kuti zvaive zvakadaro. Zvino mira kweminiti. Muri kunyora pasi magwaro. Munofanira kunyora pasi Timoti wekutanga 5:6. Bhaibheri rakati, mudzimai anorarama mumafaro enyika haagoni kuva mafaro aMwari, saka inofanira kuve izvozvo. Munoona, mudzimai anorarama mumufaro wenyika akafa kunyange achirarama. Ndizvo zvakataurwa nemuprofita mutsvene Pauro. Mudzimai anorarama muchinhano chino chenyika akafa kunyange ari kurarama. Zvino kana akaramba tsitsi, anogona kuyambuka mutsara unopatsanura apo kunenge kusisina nzvimbo yake zvachose. Zvino aripiko mudzimai nemeso ake akapendwa, vhudzi rakadimurwa? Zvino ayambuka mutsara pasisina nzira yokudzoka. Zvino panofanira kuva neshumiro inoparidzirwa kwaari. Asi rangarira, panguva iyoyo zvinenge zvose zvapera. Zvapera. Kunongori kutyiswa. Vachava neshumiro icharatidza zvishamiso zvikuru. Joeri akataura kudaro. Asi pachange pasisina nguva yerudzikinuro. Zvapera. Gwayana rinenge ratora bhuku raro, uye vadzikinurwa varo vange vakwaniswa zvaJesu pakutanga akaparidza uye ndokurambwa uyezvo ndokuenda kunoshungurudza vaya vaivamo ndokuparidzira avo vaiva mutorongo vakanga vasisagone kutendeuka hapachina nguva yeruponeso shumiro imwe chete ichatofanira kudzokororazve ko kana kuri iko kudhonzwa kwechitatu kune avo vakarasika zvachose nokusingaperi ko kana iri yasvika ndinovimba kuti handizvo ko kana kuriko tingozvifunga kweminiti zvino ko kana zviri izvo mwari vasatendera ndine vana maona asi zvinoratidzika kuva pedyosa zvino kosei chiratidzo chiya chakauya pandaive mwana mudiki sei ndisina kana kumbofunga nezvazvo kumashure kosei chiratidzo chiya chakauya mumba muya nerimwe zuva ndokuti hezvino izvi zvinyatsori pakati pemweye mweya yakarasika uye jesu akavaparidzira ndokupupura asi havana kutendeuka uye patinowedzera kuparidza vanowedzerawo kushata hapachina kutendeuka hapachina nzvimbo yako gwayana rakatora bhuku raro apo chisimbiso chechinombwe chakange chave kuda kuti chichizarurwa chisimbiso chechitanhatu rangarirai akavanza chisimbiso chechinomwe kubva kwatiri haana kuzviita apo ngirozi yakamira zuva nezuva ichizvitaura asi zvakadaro haana kuzviita pane ichochi akati pane runyara rokudenga hapana aiziva kwaive kuuya kwashe o unoti handizvo ndine tarisiro yekuti handizvo ngatingoendai mberi zvishoma pano ndine zvimwe zvakanyorwa pasi munoona zvakanaka rangarirai uyo anorarama mumafaro enyika wezvinhu zvemunyika kuita saiyo mudzimai anogona kuenda kuchechi uye agoita semutsvene izvozvo hazvinei nechekuita nazvo munoona asi mudzimai akafa kunyange achirarama onai masangano zvaamuita amuita mubati weshoko dzvene zvinova zvinopesana nebhaibheri vakamuita muparidzi zvinorambidzwa negwaro kana kumuita zvino kuti ave mutongi meya magavhuna zvinhu zvose munyika nemushumiri muimba yamwari apo mudzimai ane mhosva yechivi chose chakamboitwa ndiye akazvikonzeresa ndizvozvo zvino handisi kutaura nezvekodzero ane mhosva ndiye akasakisa kuti mwana wese azvarwe ari bofu ndiye akakonzera kuti guva rose richerwe ndiye akakonzera chivi chirwere kusuwa amburenze haingarira kunze kwekunge mudzimai azvikonzeresa hapana mhosva ingaitwa hapana chivi hapana rufu hapana kusuwa hapana kutambudzika asi mudzimai ndiye akazviita uye mwari vanomurambidza kuti aende papurupiti kunoparidza asi zvakadaro vanozviita masangano onai pazvave mudzimai ndimwarikadzi dhiabhorosi ari pabasa zvakadini handiti vanhu vechikatorike vano vaiita madzimai vana mwari vanonamata kwavari ndizvozvo mwarikadzi mariya nezvimwe zvakadaro ndinoona apo muecumenical council vakati zvichaitika kuti vachawedzera zvishomba kunamata kuna jesu kana zviri zvingabatsira kuti maprotestanti apindewo imomo maona oo zvakangozorwa tsvigiri hazvishanduke vanodaro maona achingori dhiabhorosi mumwe chete wekare bhaibheri rakati uye akaita kuti vose vagamuchire munembo pahoma dzavo avo vakanga vasina kunyorwa mazita avo mubhuku reupenyu regwayana ndiri kutaura kukereke yakatemerwa kwete ava vari kunze uko kwete changamiri kubva muboka roga roga akazuva vake vakatemerwa ndivo vaari kuvinga muzera roga roga asi heunoi amiri apo heunoi uyo ndiye iye anoparidza shoko anobata shoko obva ava chimwarikadzi uye honzero yechivi chose bhaibheri rakati handitendere mudzimai kuti adzidzise kana kuva nesimba asi vave mukuteerera sokutaura kwemumurayiro maona uye hakwanise kuzviita asi vanomuita mutongi wenyika meya gavhuna nokukasika achava mutungamiriri wenyika ichokwadi hezvoka ndiyo nzira ndiwo mafambiro azvinoita maona uye vanhu vanoita izvozvo nokuti havana hanya neshoko rino havambofa vakariona tarisai majudha ayo amiri apo vadzidzi varume vakanaka zvino jesu akati muri vababa venyu dhiabhorosi Kudai ndikamuunza iye zvino kuzotongwa pamberi penyu, regai tibozviedza kwominiti, uye Mwari vandiregerere kutora divi rokuvapikisa. Asi kwechinguvana kungokuratidzai chimwe chinhu. Ko kana ukati, zvakanaka, ini Mwari ngaarumbidzwe, ndakataura nendimi, haleruya, ndinoziva, ini hongu ndinawo, Mwari aropafadzwe, hongu. Wakawana, rangarirai vanhu veIsraeri. Bhaibheri rakati, mushure mokunge adanira vanhu kunze nokuvaponesa kubva muIjipita, akavaparadza nokuti havana kutevera mharidzo. Maona, vakadya mana yakabva kudenga, vakadya mana iyo Mwari akavanaisira panyika kuti vadye, uye ndokumira pamberi pemutumwa ndokuona shongwe yemoto nokunzwa inzwi raMwari nokuiona richisimbiswa. Uyezve nokuda kwekuti vaida kutenda Kora, vanogona kuvewo zvine vamwe varume vachene, vanogona kuva neizvi izvo kana nezvimwe. Tinofanira kuvawo vachene zvakare, tinofanira kuita zvose izvi, vanhu vose vachene. Mwari vakati zvipatsanure kubva pavari, ibva ipapo. Mozisi akati vose vari kudivi raShe, uyai neni. Ndizvozvo, maona, zvino vakangozarura nyika ndokuvamedza vose. Maona, vaive vanhu vakanakawo zvakare. Chokwadi, ndizvo zvavaive, vaive vanhu vakaisonaka. Hongu changabiri, asi izvozvo hazvina zvazvakaita. Havasi vose vanoti Ishe, Ishe, asi uyo anoita kuda kwababa vangu. Kwete uyo anotanga ndeuyo anopedza, nokuti hapana nzira dzokudimbudzira unoshayiswa mubayiro pamagumo emujawo. Hapana nzira dzokudimbudzira unofanira kunyatsouya nenzira yakataurwa negwaro. Kana rikati tendeuka ugobhabhatidzwa nemuzita raJesu Kristu, uye uchagamuchira chipikirwa chemweya mutsvene, hapana nzira dzokudimbudzira kukwazisana noruoko kujoina chechi kana sangano. Chingouya nenzira iyoyo, kunze kwokunge wafa kune zvauri, zvino wobva wabarwa nemweya waMwari wakarasika. Ndizvo zvoga, hapana nzira dzokudimbudzira. Unoti, zvakanaka, ndiri nhengo yechechi, ndinoziva, zvakanaka, zvakanaka. Amai vangu, handizvipokani izvozvo, asi iwe ndiwe wandiri kutaura naye. Maona, unofanira kuuya nenzira iyoyo, nokuti hapana nzira dzekudimbudzira unoshayiswa mubayiro pakutongwa. Uya nenzira imwe chete, pane nzira imwe chete, uye Kristu ndiye nzira yacho. Uye Kristu ishoko rinorarama mauri, rinosimbisa zvinhu zvose zvaakavimbisa mumwaka wazvo. Maona, mazvibata here izvo? Zvakanaka. Zvinocherechedzai, vamwe vanoti vanhu ava vakanaka. Ichokwadi, handisi kuti vakaipa, handisi kuti musande Sisiria nevamwe vose vakanga vasiri madzimai akanaka. Ndizvo zvaivewo, amai vangu, asi handina mate kwavari. Kwete zvachose, zviro kwazvo ndakaona vanhu vakawanda vakanaka, asi havasi vana mwarikadzi, vanongori madzimai varume. Pane murevereri mumwe chete pakati pamwari nemunhu. Ko sei? Seiko murume wePentecost, murume wemunyika, samba iya yeziviso, Yohana Duplessis, hama yedu yakakosha yavatumira kwese, vamwe vamwe venyu makaiwana kugara, hongu makaiwana muecumenical council, zvaive padivi rapapa, ndokuti zvaive zviri zvemweya zvikuru. Ndiko kunzvera mweya, handiko? Mweya waShe wakanga uripo zvemweya zvikuru, hongu ezvoka izvo. Sei? Nokuti mukale wekubatanidza maprotestanti navo pamwe chete, zviri zvatagara tichirwisa kwemakore, uye Bhaibheri rakazvimiririra uye rikatiudza kuti zvaizouya. Uye wedu mumwe wevatungamiriri vedu mukurusa ndokunyatsopinda ndokuti ndizvozvo, ndizvo zvatinoita. Tino chechi dzose dzemaprotestanti dziri kuzvigamuchira. Uye ndizvo chaizvo, kana ukatarisapo, zvanzi naJehovha. Kutanga shoko rakazvitaura, uyezve mweya waShe wakati muna 1933 ukataura zvinhu zvose izvi zvenyika zvichienda kuhondo, uye kuti michina ichange yakadini nezvimwe zvose zvakaita saizvozvo, zvichinzi ndizvo chaizvo zvaizoitika kumagumo. Uyehe zvino izvi hazvina kumbokundika. Uye pano tinozviona zvichiumbika. Munorangarira mharidzo yangu yechinamato chaJezebheri nguva shoma yapfuura. Munorangarira Erisha achidzika nenzira mangwanani aya kunovaudza izvozvo ndakaparidza nezvazvo. Maona, uye kuti ndakaprofita ipapo kuti nguva ichasvika kuti ecumenical council iyi ichapedzisira yava munembo wechikara, nokuti ichabatana nechikara. Iri kuzviita muzera rangu, ndararama ndikazviona. Uye pano maprotestanti vari mamiriyoni vari kuzvifarira. Sei? Ndizvo zvavari kutsvaka, mapofu. Jesu akaudza vafarisei vaya, vatungamiriri vemapofu, imi muri mapofu. Kana bofu rikatungamirira rimwe bofu, akati havangawiri here vose mugomba? Zvino ndimo mavanowira. kondinga kwanisa kutenda sei kuti munhu akamira neni ndokutaura neni angagona kugara otaura chitaurwa chakadaro. Munoona zvakavanzwa meso kubva kune vakachinjira nevakangwara uye ndokuzvizarurira kuvacheche vanoda kudzidza. Ndinoziva kuti nerimwe remazuva ndichazvifira. Ndizvozvo zvichadaro. Asi pano chokwadi chiri kuzivikanwa. Wekutanga kufira urongwa uhu hwemweya mutsvene aive Johani Mubhabhatidzi, asi haana kutya. Akafa semurume. Zvino kwakazouya Ishe Jesu, vakamuroverera pamuchinjikwa, akaparidza kuti mweya waizoponesa vanhu kubva muchivi. Ndizvo here? Zvino vakazotaka Stefani nematombo, akaparidza achipikisa chivi. Akavashatirisa zvikuru, vakatswanya musoro wake. Asi akafira mumweya, ndokubudisa mweya, ndokunobatana nevamwe, bokariya rinopa upenyu. Ikoko kuna Petro naPauro naJohani wekudenga vakapira upenyu hwavo kuti evhangeri ipenye. Vakaitei? Vakasanganisa ropa ravo nevaprofita vakare kuitira kuti shoko raMwari rechokwadi rigotaurwa muzvokwadi. Mweya iri pasi pearitari yaichema kusvika riini kuti Ishe varange vose vakaita zvakaipa. Asi kuchava nevamwezve vachadeura ropa reupenyu hwavo. Hongu, ndizvozvo. Nokuda kweivhangeri iri remweya mutsvene nemafashama aro matsvuku, inoramba ichijudha ropa. Hongu, ichazviita rimwe zuva. Asi ndakamirira nguva yacho pazvinenge zvapera. Imwe hanzvadzi ichangobva mukuva nechiroto vakachitumira kwandiri ndokuti ndakavaona chechi iyi yakagadzira nzira yavachauraya ini zvakawanda. Pane imwe nguva apo ndinenge ndave kubuda motokari yangu ndave kupinda ndopfuurwa kubva. Asi ndokuti zvino mweya ndokuti kwete panguva ino, asi zvichaitika munguva inotevera. Mwari vasatendera kuti ndirerutse pane chipi zvacho. Hapana zvandinoziva kunze kwaJesu Kristu uyo wakarovererwa pamuchinjikwa. Tiri kurarama muzuva rakashata zvikuru. Chivi ndicho chakazviita. Hongu, vakataka Stefani nematombo, vakaita kuti Johani adimburwe musoro. Mukadzi uyu akazviita. Handizive kuti wedu tichahupirawo sei, asi zvichava saizvozvo rimwe zuva. Zvakanaka. Cherechedzai. Muna mutsvene Johani, kana manga muchida gwaro racho raizvozvo, mutsvene Johani 6:49, ndipo pavakadya mana, uye Jesu akati, zvino izvozvi, vose vakafa. Unoti, zvakanaka hanzvadzi yangu ndaa, ndakaona mudzimai uyu achitamba mweya. Hongu. Ndinoona achizviita. Ndakambomuona achitaura nendimi. Ndakambomuona. Hongu. Jesu akati, vazhinji vachauya kwandiri nezuva iroro vachiti, ndakaita zvinhu zvose izvi. Maona. Vakadya mana murenje, Jesu akati, uye ivo vose vakapatsanurwa zvemunaziendana kuenda, vakafa. Kunova kuparara zvemunaziendana kuenda. Vakapararira imomo murenje. Unorangarira vaHebheri chitsauko 6. Avo vakamboziviswa chokwadi, zvino ndokuramba kufamba machiri. Hapachisina kutendeuka kwavari. Munoona, mutendi wepamuganhu, kana chokwadi charatidzwa kumunhu kekupedzisira, zvino oramba kuchigamuchira maererano nebhuku ravaHebheru. Munoona, vachadaro. Hapana kana chinhu munyika chinogona kuvaponesa. Vatoparara. Hapana kutendeuka, hapana ruponeso, hapana chakasara kwavari. Vakapatsanurwa zvemunaziendana kuenda. Bhaibheri rakataura kudaro. Kutarisira moto unotyisa nehasha zvichamedza muvengi. Uye kana chokwadi chevhangeri kana charatidzwa chasimbiswa zvizere, zvinotendeuka wotanga kufamba uchibva pachiri. Vatoparara zvachose. Ndizvo zvoga. Hazvifadzi, asi ndinofanira kuzvitaura. Rangarirai ngirozi dzisina kuchengetedza nzvimbo dzadzo dzepa kutanga, asi dzakasiyiwa imomo muimba yeusungwa murima umunyika mairi kufamba mutorongo rimwe chete. Hapana kutendeuka. Munorangarira makore mashomo apfuura. Ndakati paya pandakabva kuChicago, zvichaitika kuti America ichazvigamuchira gore rino kana kuti haisi kuzozvigamuchira zvachose. Munoona kwayaenda. Hongu, zvino handizivi kuti uku ndiko here kudhonza kwechitatu. Mwari, dai zvikasava izvozvo nekure. Ndiro basa here rezviri kudhonza kwechitatu? Zvingava izvozvo. Zvanguini, pafungei vashamwari, pafungei. Ini handidi kudaro. Jesu akati, iyi mhando yeunyengeri. Kana muchida kuzvinyora pasi, Mateo 23, nomwe ndine pano verenga izvi asi munoona imi vafarisei mapofu ngati mungavaone maminisi mashomo asara regai tione ngati muzarurei pazviri nokuti ndati zviverenge panga paine zvimwe zvinhu ipapo zvandinoda kuverenga pasati zvino zvichida ndichasiya zvimwewo kunze asi regai tingotora izvi kweminiti Mateo 23 mirai zvishoma zvakanaka zvino tichatangira pandima 27 tingoteererai zvino mozoverenga zvose kana maenda kumba kana muchida towedzera mamwe maminitsi mashoma zvino tarirai pano Mateo 23 uye tichitangira pandima 27 mune nhamo imi vanyori zvino rangarirai ava varume vatsvene vari kutaura navo mune nhamo imi vanyori nevafarise vanyengeri nokuti makafanana nemarinda akacheneswa ava vanhu vakafa munoona marinda akacheneswa anoonekwa seakachena kunze kwavo asi mukati muzere nemapfupa avakafa netsvina yose unyengeri negodo nekurwisana mukati mavo kunze ndini chiremba ningi ningi saizvozvo nemivo munoonekwa navanhu kunze kwenyu makaita samakarurama tarirai kuecumenical council nemapendekosti agere apo asi mukati muzere nokunyengera nokusarurama chii kusarurama chimwe chinhu chaunonyatsoziva kuti chakarurama zvino hauchiite jesu zvino cherechedzai izvo zvaaka chizvarwa chaanoisa izvi zvino mune nhamo imi vanyori nevafarisei vanyengeri nokuti munovaka marinda avaprofita nokushongedza marinda avakarurama munoona oh vaprofita muchiti dai taivapo pamazuva ayo amatateguru edu tingadai tisina kuvabatsira kuuraya vaprofita tingadai takatenda shoko rashe dai takararama kareko tarisai saka munozvipupurira kuti muri vana vavakauraya vaprofita zvino chizadzisai chiyero chamatateguru enyu ndizvo chaizvo zviri kuitika zvino tarirai zvaari kutaura pano imi nyoka imi chizvarwa chenyoka muchatiza seiko kutongwa kwegehena ko munozviita sei zvino ari kutaura kuvashumiri munoona ndizvozvo varume vatsvene koungamira sei uchiziva kuti bhaibheri rinoprofita uye nokuudza vanhu kuti vasadaro zvino ugokwanisa kumira uchirerutsa kuitira tumadhora tushoma tusina nebasa rose tunonhuhwa kuitira mukurumbira uye kuti mumwe munhu akubhabhadzire kumusana achikudana kuti chiremba koungati sei unoda vanhu ivava ndiri kuparidza pamatepiyo zvakare maona koungadarireiko ungati sei unoda vanhu ava zvino ugorega chinhu chakadaro chichiitika maona imi vafarise imi mapofu imi nyoka imi chizvarwa chenyoka ko muchatiza sei kutongwa kwegehena kana iwe ko munhu seiko nhasi anoziva kuti zvinhu izvi zvakatsveyama zvino omira ipapo kubata ungano yake achiita kuti sangano rake rikure otadza kuudza madzimai nevarume ko uchapunyuka sei kutonga kwegehena apo rakagadzirirwa iwe ko uchazviita sei maona teererai zvino zvichange zvakadini saka ndima 34 tarirai ndinotumira kwamuri vaprofita ndicha munguva iri mberi havo vafarisi venyu vari kudzoka zvakare maona vakachenjera vanyori muchauraya vamwe vavo nokuvarovera pamuchinjikwa mucharovesa vamwe vavo mumasinagoge enyu nokuvadzingirira mumaguta ose akafa notaura kuti aizovatumira vaprofita vaine shoko rashe zvino vaizoitei zvimwe chete izvo zvakaitwa nemadzibaba avo nokuti ndizvo zvamuri munoona mweya haife vanhu vane mweya iyi ndivo vanofa asi mweya haife akati imi ndimi vana ndimi vacho uye nyatsocherechedzai zvakaita zvinhu izvi kuti mutsvene pauro akamirapo munotenda aiva muprofita uye ndokutsiura madzimai kugera vhudzi ravo ndokutsiura masangano avo ndokuzivisa kuti munhu wose asina kubhabhatidzwa nemuzita rajesu kristu anofanira kuuya obhabhatidzwa zvakare ndizvozvo zvino nhasi vanorerutsa nokunatsurudza havazive mutsauko zvachose zvinosiririsa kana nguva yapera ndingataura izvi munoona vaive vakapofomara vakatemerwa kuva mapofu. Mwari atinzwire ngoni, havana kukwanisa kuzviona. Jesu akati, muri mapofu imi vanyori nevafarise, mapofu vanyengeri. Pamunoverenga shoko rimwe chete rakaverengwa nevamwe vose, zvino mwoyo yamunotipomera. Uye ndiri izvo chaizvo zvakataurwa neshoko kuti zvaizove muzuva rino. Ndaifanira kuva mutumwa wezuva rino, ndini Mesiya, akataura mumashoko akawanda. Ndini Mesiya, ndakundika here kuzviratidza? Kana ndisina kuita zvakanyorwa nezvangu, zvadaro ndiwanirei mhosva. Zvino imi vafarise, mapofu, munotungamira vanhu venyu muchiri chakadaro uye motumira boka rose. Akati, zvakanaka. Bofu rikatungamirira rimwe bofu. Akati, muri? Makati, oh, dai takararama kare. Munguva dzana muchene Pauro. Hongu, ndingadai ndakatora divi raPauro. Imi vanyengeri, maona? Koma ini matora divi redzidziso yake. Mungadai makaita chinhu chimwe chete kareko zvamaita nhasi. Nokuti muri vana vemadzibaba enyu. Madzibaba enyu emasangano. Vafarisei, vasaduse. Neve uchene hwekuzvipa ndizvo ndinokuudzai. Uye zvikapa nguva yatiri kurarama mairi, handizive kuti izvi handiko here kudhonza kwechitatu kweminiti zvino. Munoona Jesu akati, mhando iyi inogamuchira kutongwa kwakakura. Maona, handi zvakashata here? Semumwe mukuru wemuAmerica pane imwe nguva apo muvengi akanga ave kuda kutora nyika ino, pane murume panguva dzepakati peusiku akachirikira pabhiza ndokutasva akadzika nenzira achidanidzira, muvengi ari kuuya. Aive Paul Revere. Ini ndiri munhu wemuAmerica zvakare, uye ndakatasva panguva ino yepakati peusiku ndichiri kuti muvengi ari kuuya, asi ari pano. Haasi kuuya, atori pano kare. Atokunda. Ndinotya kuti zvapera. Kukunda munguva ino yepakati peusiku. Rangarirai paTucson, ngirozi nomwe kuti mharidzo yaiti kudini, kupedziswa kwechakavanzika chaMwari. Pakarepo, mushure maizvozvo, kuuya zvichidzika regomo, mose makanzwa nezvemakomo. Cherechedzai, hama Fred vane mimwe mifananidzo yazvo, nehama Tom, uye ndine mimwe mifananidzo, mabhaisikopo zvose, tichazozviratidza pano rimwe zuva, kukuratidzai chaipo pazvaive. Mose munoziva nyaya yacho. Tarisai, nongonya nhatu. Akati, ndipo pane yako yekutanga, yechipiri, neyechitatu. Zvino hama Fred vane mumwe mufananidzo waro unoshamisa, apo ivo nehanzvadzi Martha pavakapfuura. Makore akanga asimuka kubva muunyoro hwaive pasi, zvino akanga avanza mamwe ose uye zvichingoratidza kudhonza kutatu, imwe pano, imwe pano, neimwe apo. Maona, vanomwe, tarisai, okutanga matatu, nhatu, kukwaniswa. Ndipo apo shumiro yakaenda. Kudhonza kwechipiri kwaive kunzvera mweya chiprofita. Kutanga kwaiva kupodzwa kwevarwere. Kwechipiri chaiva chiprofita chakabuda uye chikaziva zvakavanzika zvemwoyo. Apa shoko pachezvaro rakaratidzwa. Zvinova nyasha. Asi rangarirai, chechinomwe kupedzisa. Kuti uku kungava iko kudhonza kwekupedzisira. Zvatopera. Zvingava zviri izvo. Afunge zvino. Ingofunga. Ko uri papi? Maona. Chechinomwe ndicho nguva dzose kupedzisa kudhonza kutatu. Shumiro yaJesu yaiva nekudhonza kutatu. Wanga uchizviziva here? Cherechedza. Uye iva wakaperera kana wakambozviita muupenyu hwako. Iye zvino kweminiti. Maminitsi mashoma. Kudhonza kwake kwekutanga kwaiva kupodza varwere. Akava munhu aiva nemukurumbira zvikuru, munhu wese aimutenda pakuratidzika kwazvo. Ndizvozvo here? Paakaenda achipodza varwere, munhu wese aimuda muchechi yake. Asi rimwe zuva akatendeuka ndokutanga kuprofita, nokuti aiva shoko uye aiva muprofita uye akataurwa nezvake naMozisi. Zvino paakaenda kunovataurira uye kuvaudza mararamiro avaiita nezvinhu zvavakanga vari kuita, haana kuzombofarirwa zvachose. Ndiko kwaiva kudhonza kwake kwechipiri. Handizive kana zvisina kudzokorora zvakare. Ingozvifunga kweminiti. Kuti ndizvo. Kwekutanga kupodza munhu wese. Kwechipiri, oh, aigona kunge ari Jesu oga, aigona kunge ari Bherizabhuri. Zvinogona kunge ndicho chinhu chimwe chete chavakaita ipapo. Maona, mweya mimwe chete ichirarama mumhando imwe chete yevanhu. Vanhu vakatongerwa kuparara vasingagoni kuponeswa, nokuti vakapomerwa kare. Ivo, saJudas Iscariot, akabarwa ari mwanakomana wekuraswa. Ini munoti Judas, icho kwadi. Rangarirai, aiva munhu wezvekunamata zvikuru, asi haana kuenda nzira yose nemaridzo. Aikwanisa kutora chimwe chikamu chayo, asi zvimwe zvose akanga asingakwanisi kuzvigamuchira. Vanogona kutora kupodzwa nezvimwe zvakadaro, asi kana zvasvika apo Mwari, vanotaura tsindi kuti dzivepo, zvimwe izvozvo zvinenge zvanyanyisa kudzika kwavari. Hazviiti. Uyo aiva Judas. Mweya wake unokwanisa kurarama kusvika panzvimbo iyoyo, haakwanisi kupfuurira kubva ipapo. Maona, vaigona kugamuchira Mozisi zvakanaka paakazarura gungwa dzvuku nezvimwewo zvakadaro. Asi paakasvika ava kuvataurira, havaifanira vose zvavo, havaifanira kuita izvi kana izvo, kana nezvezvo ari kuzviita Mwari pamusoro pedu. Munoona, havaigona kuzvigamuchira Kora nevamwe. Saka vakatozova nesangano, nokudaro Mwari vakangovamedza. Shumiro yaJesu paipodza vanorwara, aishamisa muprofita muduku uya weGarirea. Sei, anoita kuti mapofu aone, akatomutsa vakafa. Tine zviitiko zvitatu zvakadaro, akatonyatsomutsa vakafa. Asi rimwe zuva akatendeuka, akati, imi chizvarwa chenyoka, munochenesa kunze kwendiro, munoita sokunge muri vatsvene, asi mukati menyu hapana zvamuri kunze kwekuva boka renyoka. Apo chiprofita ichi pachakaenda achitsiura sangano iroro, zvino zvakashanduka. Vakamumukira ndizvozvo. Zvino pakupedzisira, vachimuramba, vakamuroverera pamuchinjikwa. Asi haukwanisi kuuraya shumiro, inoenderera mberi. Munogona kuradzika mutumwa nerufu, asi hamukwanisi kudaro Maridzo. Ndizvo. Akaramba ari mupenyu. Zvino cherechedzai, apo kudhonza kwechitatu kweshumiro yake pakwakauya. Kwekutanga kwaiva kupodzwa kwevarwere, kwechipiri kwaiva kutsiura masangano nokuprofita. Zvavakanga vaita, zvavaive, uye nezvakanga zviri kuuya. Izvo zviripo, zvichauya, uye nezvakavapo, zviripo, nezvichazovapo. Ndizvo zvaakaita, ndizvo here? Asi kudhonza kwake kwechitatu ndeapo paakaparidzira vakarasika, vakanga vasisakwanisi kuponeswa zvachose. Vakanga vari zasi uko kwaiva nevaya vemaziso makuru akapendwa. Akaparidzira kumweya yaiva mugehena, yakanga isina kugamuchira tsitsi, asi vakapatsanurwa zvachose zvemunaziendana kuenda kubva muupo hwaMwari. Asi zvakadaro vaitozofanira kuzvicherechedza zvaaiva, nokuti Mwari vakamuyisa ikoko. Handizive kuti shumiro yake ichakwira here nenzira imwe chete mumazuva okupedzisira sezvayakambova. Sezvo Baba vakandituma, saizvozvo tinokutumai. Mabasa andinoita nemiwo muchaaita. Vakarasika, havachakwanisa kuponeswa, vakanga varamba tsitsi. Ndiko kwaiva kudhonza kwake kwechitatu. Zvino pane here mubvunzo? Kudhonza kwake kwekutanga akapodza varwere, ndizvo here? Shumiro yake ichipiri akanga ari kuprofita.
His third ministry is preaching to the eternal world.
Shumiro yake ichitatu akanga ari kuparidzira vakarasika zvemunaziyenda nakuenda. Makomo matatu nezvakadaro, vakarasika, ziyenda nakuenda. Shumiro ya Noah, shumiro dzose dzakaita zvimwe chete. Noah akaparidza, ndizvo chaizvo. Akapinda muareka, zvino paakapinda muareka, pakava nemazuva manomwe pasina chakaitika. Chapupu chake chakaparidzira kune vaizoparadzwa. Sodoma neGomora, Jesu akataura nezvavo ari maviri kuti ari kuuya mwanakomana womunhu asati auya. Ndizvo zvachange zvakaita semazuva aNoa. Ndizvo zvachange zvakaita semazuva eSodoma. Akataura nezvaNoa. Noa aiva nekudhonza kutatu, uye kwake kwechitatu kwaiva kune vakarasika mushure mokunge mukova wafigwa, nokuti Mwari vakairega igere ipapo, kwokuti hapana aigona kupinda kana kubuda, vaive mukati. Nokuti sepagomo rechinomwe, gomo refu pane ose, ndipo paakagadzika ngarava gomo. Maona, ndizvozvo. Mumazuva eSodoma, kudhonza kwekutanga aiva Roti wakarurama, uye Bhaibheri rakati zvivi zveSodoma zvaishungurudza mweya wake wakarurama mazuva ose, mazvibatiro nemaitiro aiitwa nemadzimai. Munorangarira sezvo zvakanga zvakaita mumazuva aNoa. Vakanga vari kuitei? Vaidya nokunwa nokuwana nokuwaniswa. Madzimai, munoona, madzimai. Chakanga chiri chii mazuva eSodoma? Madzimai. Zvino mharidzo yokutanga aiva Roti. Vakamuseka vachimuzvidza. Zvino vakatumira vamwe vatumwa vaviri vavo ndokudzikako. Ndiko kwaiva kudhonza kwake kwechipiri kuna Roti, kuSodoma. Asi tarirai kune uyo akaenda kwekupedzisira, pane kuwedzerwa nokuwedzerwa kwetsitsi. Zvakanga zvatopera ipapo, zvatopera panguva iyoyo. Mutumwa uya wechitatu akadzikako kudhonza kwechitatu. Aiva chii? Aiva neshumiro yemhando
iyi.
Akagara nevasanangurwa ndokuvaudza zvakanga zviri kuitika shure kwake. Ndizvozvo. Asi paakapinda muBhabhironi kana kuti muSodhoma, aida kuwana kunyange Abhurahama achichema kana ndikawana 50 vakarurama ndokudzika kusvika pane 10 vakarurama. Mwari vakati, hongu, wana 10 vakarurama. Rega ndikuudze chimwe chinhu hanzvadzi. Mira zvishoma, unogona kunge uri wechinyakare, asi une chimwe chinhu icho ana mambokadzi veruchiva ava chavasina. Une chinhu chaasingambofa akawana. Ndizvozvo, unogona kunge uri wechinyakare pamapfekero ako uchipfeka semudzimai kwaye. Vanogona kuti, tarirai kuna muumburuki mutsvene uyu. Usanetseke, ane chimwe chinhu icho kamambokadzi keruchiva kane nyika yose yakakatarisa kunze uko. Chakasina, haatombokwanisa kuva nacho, akarasika zvemunaziyenda nakuenda, atoparara, maona, haambofi, une hunhu, une simba, iye hapana chainacho, ane muteyo unobata mweya yakarasika, uchiisa mugehena, mapofu anofamba achipinda imomo, zvino iwe une chimwe chinhu, unoziva, unogona kunge usiri pabhuku rechechi. Asi unogona kunge uri upenyu hwako hwakarurama huri kudzivisa hasha dzamwari panyika nhasi. Nyika haimbozvitendi. Iwe mudzimai unonzi muumburuki mutsvene, iwe murume muduku asina hake chaanoziva, asi unochema kuna mwari masikati neusiku neuda kwezvivi zvenyika. Unogona kunge uri iwe uri kudzivisa hasha dzamwari. Kana ndikawana 10 ndicharegedza kuiparadza. Kana ndikawana 10 sezvo zvakanga zvakaita mazuva eSodhoma, ndizvo zvachazovawo. Munoona zvandiri kureva? Kwete kuti kana ndikawana maMethodist 10, kana ndikawana maBaptist 10, kana ndikawana maPentecost 10, kana ndikawana vamhanyi 10, kana ndikawana maSenator 10, ndikawana vashumiri 10, asi kana ndikawana vakarurama 10, pane mumwe akarurama, ndiKristu. Kristu achirarama mune mumwe, ivo 10, munoona? Ndichaisiya yakadaro. Asi mutumwa wakupedzisira uyu akaparidzira kune vaizoparadzwa. Munoti akaenda zasi ikoko, gwaro haritauri zvakaitika, asi moto wakaburuka zuva rakatevera. Ndizvo. Mushure mokunge aita zviratidzo zviya, pakarepo, mushure mokunge aita shumiro yake yechiprofita, seiko Sara aseka? Iye ndokuti handina? Akati, hongu waseka. Maona. Zvino pakarepo, mushure maizvozvo, akapinda muBhabhironi, kana kuti akadzika muSodhoma. Haana kumbovawana, nokudaro moto wakadonha. Akawana Roti nevanasikana vake vaviri, ndokuti, chitobudai muno iye zvino. Maona, yakabuda kunzi. Akadzika zasi ikoko, rangarirai, akanga ari munzira yake yokudzika ikoko. Akatumira nhume mberi kwake, asi akadzikako pachake, ndizvozvo, kuti azvionere, kana zvinhu zvose izvi zvaive izvo. Zvino akaiona izere nechii? Madzimai akapenda kumeso. Maridzo kunenge kuparadzwa. Chii chavakaita? Vakazviseka. Chii chavanoita nhasi? Chinhu chimwe chete. Ndiri weAssemblies. Ndiri weOneness. Ndiri. Ndakatamba mweya. Mwari ngaarumbidzwe. Ndinotaura. Zvakanaka. Enderera mberi. Ndichadimbura bvudzi rangu. Kana ndichida. Ndichaita zvokuti. Ndichangotaura zvokuti. Handisungirwe kubhabhatidzwa muzita raJesu. Ini handina basa nezvataurwa. Pauro munhu anovenga madzimai saizvozvo. Ndiwo. Zvakanaka, enderera mberi. Rimwe remazuva ano, ndokunge kana usati, uchayambuka muganhu uya. Hauzombova nechido zvakare chekuita zvinhu zvakanaka. Manzwa here zvandataura? Pane nyaya. Hama hanzvadzi, munocherechedza here zvataurwa? Uchadarika muganhu uya, uye hauzomboda kuzviita. Ucharamba uchinzwa ivhangeri. Zvemazviro kwazvo, asi haufi wakarigamuchira. Haukwanise kurigamuchira. Asi ivhangeri ichaparidzirwa kune vokuparadzwa, avo vakarasika zvemunazienda nakuenda. Havachagona kuponeswa zvachose. Watova panzvimbo iyoyo, uye hauzvizive. Unofunga kuti uri kurarama mumafare enyika, uye wakafa uri mupenyu. Oh, teerera. Vose vakaramba mharidzo yenguva, pasati pava nokuparadzwa. Ivhangeri yakaparidzirwa kune vaizoparadzwa kutanga, vasati vaenda, vasina tsitsi. Noa akavharirwa, aive chapupu. Mwari vakapfiga musiwo mushure mekudhonza kwechitatu. Mushure mekudhonza kwake kwechitatu paSodoma, mikova yakavharwa. Vakanga pasisina tsitsi, vaiva negumi, havana kuwanikwa. Uye vakarasika, vakaparidzirwa evangeri, vakanga vasisakwanise kuponeswa, nokuti zvakanga zvagara zvakadaro muzera roga roga. Zera roga roga rakaramba maridzo kutonga kusati pasvika. Vazviita zvakare here? Zviri kuoneka here mushongo yemoto zasi uko parwizi? Zviri kuoneka here mumharidzo yekutsiura madzimai uye nokukandira nzvimbo padzinofanira kunge dziri nekutsiura vashumiri vaya vanotora nzvimbo pamwe nevasangano panzvimbo yekugara pashoko? Apo Mwari vasimbisa zvizere kuti ndivo, uye kwete chimwe chinhu chinosuwisa chisingazivi chisina kudzidza semunhu. Ndimo Mwari. Zvino tasvika here iye zvino panzvimbo yokuti kudhonza kwechitatu kunodzoka zvakare kune avo vakarasika zvemunaziyenda nakuenda? Ndizvo here zvandakapirwa chiratidzo chiya sekamukomana kaduku kunze uko? Zvino ndakaenda kumadokero, ndino hoyo uyo muchinjika wendarama weivhangeri kuchipenyera pasi wakazivisa chiratidzo chakabva kudenga nemazvo. Rangarirai muchinjikwa, wainge uri panzvimbo yakatabanuka, wakavakwa sepiramidhi zvakare. Maona, zvingareva here kuti pachikamu chemusoro ndipo pazvinoperera uye zvakatangira kubva pano zvino ndokukwira kusvika kumusoro? Sepiramidhi rakauya nemuna Rudha, Wisiri, Pentecosti uye kuiswa kwedombo repamusoro, kuti zvingava zviri izvozvo? Kana zviri izvozvo, tave papi? Izvi zvinogona kudaro, ndine tariro yekuti handizvo, asi zvinofanira kudaro. Zvichava saizvozvo, chingorangarirai. Shumiro idzi dzinotofanira, dzinogara nguva dzose dzichipfekerana pfekerana. Zvimwezvo imwe neimwe zvinofanira kuitika, uye Mwari hashanduki. Pafunge ipapo, ruma hana yako nemeno ako emweya zvino ugoona kuti tave papi. Ko kana zviri izvo uye iwe uchiri sezvauri, zvino chitongofamba hako maparara. Imi muri kunze, mushure mokunge bhuku ratorwa negwayana, chisimbiso chechitanhatu chinozarurwa nezvisimbiso zvose zvapera. Zvinogona kunge zviri izvo, ndinotarisira kuti handizvo, zvinogona kunge zviri izvo. Zvakanaka. Zvino, ndicho here chikonzero kudhonza kwechitatu kwamirira nguva yakareba zvakadai? Macherechedzi, kudhonza kwekutanga nekudhonza kwechipiri kwakabva pane kumwe kuchienda pane kumwe. Ndakapanotaura munorangarira pandakatanga nezvekwekutanga, uye ndikati pachauya nguva yokuti uchaziva zvakavanzika zvemwoyo. Munorangarira vangani? Handiti mose imi munozvirangarira mumisangano yangu kwese kwese. Zvino umwe usiku ndakangofamba ndichipinda muRegina kumusoro uko ndokufamba papratifomu uye hama Baxter. Ipapo zviuru zvevanhu zvakawanda. Zvino mumwe murume akafamba ndokuya papratifomu. Zvino hezvo izvo ipapo. Zvino kubvira ipapo zvanga zviri zvimwe chete. Asi ave makore kubvira ndakabva kumunda wekuvhangera, mana kana kuda mashanu kubvira ndakabvako. Ko chii? Chii chaita izvi? Ndosaka here zvakaita sezvazvakanga zvakaita pakutanga muna Genesi, mwoyo murefu waMwari. Rangarira, paakagadzira nyika zuva rechinomwe hapana chaakagadzira, akazorora. Maona, Mwari vakaita mwoyo murefu mugore riya rechitanhatu vasingade kuti pawanike mumwe anoparara, asi vose vagosvika pakutendeuka. Mwari vaiva nemwoyo murefu zvakare. Uyezve muna Genesi 15:16, kana muchida kuzvinyora pasi 16:15, akaudza Abrahama uko munyika yavaAmori kusarurama kwavo vaive vahedheni. Zvino handikwanisi kukutora ndokuisa imomo iye zvino, nokuti kusarurama kwavaAmori vahedheni hakusati kwazara, asi ndichavatonga. Ndichauya muchizvarwa chechina, zvino ndichatonga nyika iyoyo netsvimbo yedare. Ndizvo here? Zvatora nguva yakareba here kuti mumwe murefu waMwari shumiro nguva dzose nemumatepi nezvimwe zvose yatekeshera pasi pose kuona kana pachiine mumwezve? Asi zvichida kupedzisira, akauya nguva shoma yapfuura. Kwanga kuri here kusarurama kwatora nguva yakareba? Kana Jesu ari mumwe chete, zvinova ndizvo zvaari. Vahebheru 13:8, maridzo yake inofanira kunge iri zvimwe chete. Tave kuda kuvhara, maitiro ake anofanira kuva mamwe chete. Kana kudhonza kwekutanga nekwechipiri hakuna mubvunzo, pane here mubvunzo mupfungwa dzako pamusoro pekudhonza kwekutanga nekwechipiri? Kwakaitika here sezvaakataura? Saka munoitirei mubvunzo pane kwechitatu? Maona, komunoitire mubvunzo nezvako pekutanga kuviri kwakaratidzwa negwaro ndakuratidzai mangwanani ano kuti kwechitatu kunoziviswa negwarowo zvakare tarirai panyika muone payave onai marambiro avaita chokwadi uye kuti kwakanyatsoziviswa nemazvo chikamu chechiprofita zvino tave papi o mwari ivai nengoni izvozvo zvinoita kuti mwoyo wangu ujuje ropa mandiri zvamboita sei tave papi rangarira nhongonya nomwe kumusoro uko dzinogona kukuudzai hapana imwe nhongonya mberi kwadzo zviri pacontinental divide inoenda mugwenga kubva ipapo zvichienda mberi zienda nakuenda rinobva ratanga nhongonya nomwe pamusoro chaipo pecontinental divide zviri chaipo pakati pechakanaka nechakaipa uye pamaguma azvo kudhonza kwechitatu ndiko kwakava kudhonza kwekupedzisira pamakomo aya ndizvozvo here maona zvakanaka noa akapinda zvino muchino mumazuva manomwe hapana chakaitika munoona mumazuva manomwe kutongwa kwakauya dai chete teererai zvino mukuvhara dai chete munguva yanoa vakagona kuziva chiratidzo ichi dai vainge vakangoziva zvino ndave kuvhara dai vainge vakangoziva chiratidzo chiya nyika muzuva iroro icho mwari varatidza pano nekuverenga gwaro nguva shoma yapfuura akaparadza vanhu ava kwete kuti vasina tsitsi tsitsi dzakatumirwa kwavari nemuprofita havana kuzvitenda mwari vane tsitsi asi akatumira tsitsi asi vakaramba kudzigamuchira nguva dzose anotumira tsitsi kutanga kudai vakaziva kuti chiratidzo ichi chiratidzo chekuguma kwenguva zvino pavakaona kamwe kamwe ruponeso hapachina hapana munhu munoona ipapo chinhu chokutanga chaunoziva mukova wakanga wavharwa dai vaka vaiva nemunhu mumwe chete aiziva chiratidzo ichi aiva noa neboka rake ndivo voga vaiziva zvino mukova pawakavharwa noa akazviziva noa akaziva kuti ndiwo aiva magumo aizviziva ndizvozvo dai waingoziva chiratidzo oh dai vainge vakangoziva chiratidzo chiya pavakaona uya achiuya akambenge ari kumusoro uko naabrahama dai vainge vakaziva kuti Billy Graham wechimanje manje wezuva iroro akadzika zasi ikoko iye naoral roberts ndokuparidza mharidzo iya kuvanhu vakapofomadzwa dai vainge vakaziva mamethodist nemabhaptist vakare vakarurama kareko kuti vaive chiratidzo kune avo vezuva iroro roti apo zvivi zvaishungurudza mweya yavo chaiyo ko mabhaptist nemamethodist vakazovei sezvakaitwa naroti zvimwe chete asi vakarurama veikoko vakabuda kunze zvemazviro kwazvo kodai pati ipo apo Billy Graham paakadzika zasi vachienda kunotora sarudzo vachitsenga chingamo vachitamba zvokurovana nezvibhakera nokuseka vakagera vhudzi vakapenda kumeso nokusamboita kana hanya nezvazvo ukadzoka ramangwana zvino Billy akati ndine zviuru makumi matatu ndodzoka muchine mugore iroro handina kana makumi matatu oh ndatora sarudzo ini handichairi kugena ndiri kuenda kudenga munoona vachituhwina mukati mechivi dai vainge vakango uyezve evhangeri iri kuparidzwa musimba nezviratidzo nezvishamiso neshongwe yemoto pamusoro pazvo nezvinhu zvose zvichiendeka nemazvo uye zvakafanotaurwa nekurongwa dai vainge vakati boka nevaumburuki ndezvekuverenga pfungwa imwe mhando yemweya weuroi diabolos ndizvo zvoga zvazviri musazvitenda hazvisi musangano redu hatine nechekuita nazvo dai vainge vakangoziva chiratidzo dai vainge vakangoziva jesu akataura akati dai vainge vakangoziva zuva rako jerusarema dai wakangogona kucherechedza asi ndokuti zvino wasiyiwa uri wega maona dai wakangoziva jerusarema jerusarema kanga kandingadai ndakakuvhumbamira sezvinoita huku nhiyo dzayo kubva pane kutongwa kwave kutouya asi hauna kuziva zuva rako iwe wakataka vaprofita nematombo nokuuraya vakarurama dai wakangoziva zuva rako dai wakangoziva iyo nokunge uri pagwaro rako uye nokuziva kuti kuuya kwangu chaive chiratidzo chekuguma kwako zvino uri bofu zvino watsiurwa nguva yako yapera uye zvaive saizvozvo ndizvozvo dai wainge wakangoziva nguva tarira jesu paakaita chitaurwa ichi nyika yakaenderera mberi maona nyika yakaramba ichienderera mberi samazuva ose sei nokuti havana kuziva nguva yavo nyika yakaramba ichienderera mberi apo noa akapinda muareka nyika yakaramba ichifambira mberi vaseki muzuva iroro vaiva nemapati ekutorana kwevarume nemadzimai muupombwe vakaramba vachidya vachinwa vachiwanana nokuita zvinhu zvose zvavanoita nhasi chaizvo izvo samazuva ose mumuburuki mutene uye avhara musiyo zvino makambonzwa here chiri chakadaro munoziva zvaanotaura tose tiri kuzonyumuzwa mumvura hazvina maturo ko mvura yacho iri pai vaseki mumazuva anoa zvichava saizvozvo pakuuya kwemwanakomana wemunhu zvakanaka noa aiziva chiratidzo zvimwe cheteezvo mumazuva aroti zvimwe cheteezvo mumazuva ajesu ndizvo zvazviriwo nhasi vanoseka nguva yavo yokupedzisira zvimwe chete pasodhoma havana kumboziva apo mutumwa paainge akamira ipapo mharidzo yakabva kuna mwari vakangovaseka ndokuedza kuvachiyamisa kuti vaite mabasa avo ndizvo here pinda ubatane nesu iva mumwe wedu ndizvo here pinda ubatane nesu uve mumwe wedu uchava mumwe wevakomana uya utijoine maona havana kumboziva chiratidzo chavo havana kumboziva kuti apo mharidzo yaenderera mberi kuti chaicho havana kukwanisa kuzviona kuti moto nehasha dzekutonga apo mwari moto waibvira wesurferi wakanga uri kutungira mumatenga havana kugona kuzviona vatumwa vaikwanisa rot akazvizivawo zvakare aiziva kuti wakanga uripo zviro kwazvo zvimwe chete zvazviri nhasi chinongori chinhu chimwe chete hasha dziri kutungira mabhambu eatomic akarembera zvinhu zvose zvave kumagumo zvimwe chete iye zvino tarirai vanhu teererai maimboziva here munoti hama branham ko zvose izvi munoziva vanhu vanogona kuenda mberi vachiparidza evhangeri sezvavagara vachingoita zvavanoti evhangeri zvinogona kunge zvapera vakazviita mazuva anoa vakazviita mazuva aroti vakazviita mazuva ajesu ndizvozvo kunyange vajudha mushure mokunge jesu avaudza kuti hasha maparava mapera hapachisina maparava akati mumburuki mutsvene uya akambobva kuchikoro chipi chacho akabva nekupi rangarirai akanga agadzirira zvino kudhonza kwake kwechitatu ndizvozvo akati ndakanga ndichida kukuvhumbamirai zvakadini roti wakaita kudana kwake kwekupedzisera kana kuti ndinoreva ngirozi ndiyo yakadaro mutumwa kuti ainge ari hani mwari akamiririrwa muzuva rino mwari akamiririrwa munyama yemunhu akaita chiratidzo chokupedzisera akaita basa rokupedzisera zvakanga zvapera zvino noa akaparidza mharidzo yake yokupedzisira musiwo ndokuvhara shure kwake ndizvo zvoga vakazviseka nokuita dambe nazvo fungai vanhu vanogona kuenda mberi vachiparidza veecumenical council vanogona kubatana nekereke yekatorike sekuvimisa kwavakaita kuzviita masangano ose anogona kuuya asi munembo wechikara watovapo vanoutora muna izvozvo maona uye vanoti hareruya mwari aropafadzwe pane vakawanda vakaponeswa zuro manheru vakaponeswa vakatamba mumweya vakataura nendimi izvozvo hazvina chimwe chete chazvinoreva maona vanyoro uye vakazvityora uye vakazvininipisa hongu changamiri vane chibereko chemweya handicho chiratidzo kwete nepaduku pose regai ndikupei chibereko chemweya pakati pajesu nevafarisi voona kuti ndeupi aiva nechibereko chemweya dai kuri kunzindamira sezvandatanga kutaura nguva shoma yapfuura ndichipesana nakristu zvino kwenguva shoma mwari vandiregerere kutombozvitaura kwandiri kuita munoona asi kungokuratidzai chimwe chinhu choti dai ndauya kwauri ndichiti dai imi ungano ndiani shamwari yenyu ndiani anoratidza chibereko chemweya muprisita wenyu ane mutsa ndiani anouya kwauri muchipatara kana warwara muprisita wako uya munyoro ndizvozvo ndiani uyo nguva dzose anokukweretesa mari kana waomerwa uri pakamanikano imi nhengo dzeungano yake hamuende here kumuprisita wenyu ane mutsa okukweretesai mari maona ndiani uyo anogara aine rudo netsitsi uye achiratidza chibereko chemweya muprisita wenyu ane mutsa ndiani uyo akadzidza kwemakore nemakore musinagogi zasi kuno uko kwakabva sekuru vasekuru 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 zvichidzika nzira yose zasi ndiani akadzidza ndokuwana akashanda nesimba ndokuwana madhigiri achiremba nemaphd nemalld kuti azive shoko iri omira pano oriunza kwamuri svondo mangwanani oga oga muungano yake muprisita wenyu ane mutsa ko ndeupiko uyu mupanduki anonzi jesu akabva kuchikoro chipiko, chikoro chipiko kwaakabva nako, riripiko kadhi rake reunhengo, ndewesangano ripi, chii chaanoita kana makakavadzana semhuri, ndiani anouya kwamuri, muprisita wenyu ane mutsa kuedza kuu, uye waita gakava nemuvatidzani weuku, zvino muprisita wako ane mutsa anouya okuyananisai, oti vose muri vana vamwari, hamufaniri kudaro. Ndizvo izvo iye. Ko uyu Jesu wenazareta akaitei? Akazvibvarura zvose. Chii chaanoita? Anotuka sangano renyu. Chii chaanoita? Akadana muprista wako kuti bofu rinotungamirira mapofu. Akamudana kuti nyoka iri muhuswa. Akatora chibayiro chakatemerwa naMwari ndokukudubura matafura nokukandira mari panze ndokuvataisa nehasha. Wati wamboona here muprista wako achiratidzika zvakadaro? Zvino chiripi chibereko chemweya? Kwete nokutaura nendimi, kwete nokutamba mumweya, kwete nokujoina church, kwete nechibereko chemweya. Christian Science inogona kudarika imose pane izvozvo, munoona, iye vachiramba kuti Jesu Kristu aiva Mwari. Kwete izvozvo, asi ishoko rinorarama. Nezvoka izvo, dai vainge vakangotarisa, aive Mesiya, aive shoko rinorarama, rakaratidzwa. Zvino munhu ane mweya waMwari maari kana mudzimai anorarama shoko iroro rinorarama nemavari. Ndiko kuova kwemwoyo vakatemerwa nokuti shoko rashe rinouya kwavari uye ivo ndivo shoko kuvanhu. Tsamba dzakanyorwa dzinoverengwa nevanhu vose. Ndizvo here? Ko kudhonza kwechitatu kwave kuitika here? Vanhu vari pamatepi, imi muri kuteerera tepi ino, ndinoshuva kuti dai mambotarisa ungano iyi panguva ino. Ndine tariro yokuti muri kunzwa nenzira imwe chete. Ko kana zviri izvo, tarirai magwaro akaita murwi pano kuti ndizvo kudhonza kwechitatu kuparidza here kune vachaparadzwa zvachose zvemuna ziendana kuenda vakaramba mharidzo yeruponeso? Saka iwe unoti chechicha hongu vachadaro, vachaenderera mberi zvakadaro. Asi rangarirai nguva yose iyi Noa akanga ari muareka, mwenga akasimbiswa pamwe naKristu, nhengo yekupedzisera yakadzikinurwa. Chisimbiso chechitanhatu chazviratidza. Chisimbiso chechinomwe chinomudzosa pano panyika. Gwayana rakauya ndokutora bhuku kubva muruoko rwerudyi rweuyo ndokugara pasi ndokusuma izvo zvaive zvii zvake zvaakanga adzikinura. Ndizvozvo kwagara kuri kudhonza kwechitatu kuya. Zvitatu kukwaniswa. Shimire yakasvika pakukwaniswa kwayo payakaratidza Kristu zvakare munyama pakati pevanhu sezvakafanotaurwa, sezvazvaiva mumazuva aRoti. Oh, pafungei, vanhu vanogona kuenderera mberi vachiparidza, vachifunga kuti vari kuponeswa, vachitenda kuti vari kuita zvakanaka, vachitenda kuti masangano avo ari kukura ichokwadi uye pasisina tariro kana nepaduku pose. Zvino kana chiratidzo chiya zviri izvo uye changa chakaoma zvikuru kumadzimai, tasvika panguva yacho. Mukova wavharwa, raenda, bhuku ratove muruoko rwake. Vafungei ipapo? Regai ndikutaurirei izvi, tave kuda kuvhara zvino. Ndave kuvhara. Zvakanzi kunenge kuIreland wakatarisa kumvura. Kwaiva nemutundurundu pagungwa wakakura waidzika uchitevedza divi remahombekombe wozokwidzana pachikomo chikuru. Zvino paivapo nemwe murume aienda aifamba naipapo rimwe zuva, ipapo panguva yokuti mafashama anenge ouya. Zvino paiva nemwe murume anoremekedzwa aigara pachikomo ichi aiziva mafashama aya. Aiziva nguva yezuva apo mafashama aizofanira kuuya. Aiziva nguva apo mafashama emvura aisvika. Muchinda uyu haana kuita basa nazvo kuti inguvai. Aiva mumwe wevaya vana tinoziva zvose. Aivawo nepfungwa dzake. Aiva munhu wekumhanya, akachenjera. Muchinda akangwara, asi akanga asingamboziva nguva dzemafashamo emvura. Akanga asingazive nyika yacho. Akanga asingazive nguva apo chiratidzo chakanga chamira zvakanaka, apo mwedzi wakanga wafuratira nyika. Zvino kana Mwari akangobvisa mweya wake kubva panyika, hama, yatopara, zvatopera. Iwo mwedzi kana ukangobva panzvimbo yawo, mvura dzinofukidza nyika, sezvazvaive zvakaita Mwari paakaitanga muna Genesis 1. asi mwedzi unogara ipapo zvino kana ukangotendeutsa musoro wawo mafashama anotanga kumhanya achipinda mutana uyu ane uchenjeri aigara ikoko muupo hwazvo aiziva kuti yaiva nguva ipi muchinda uyu akanga asingazivi haana kumbozvidzidza haana kumboita hanya nazvo zvino mutana uyu ane uchenjeri akamhanyira kwaari zvino ndokuti munhu wangu akanaka chitorega zvako kuenda mberi dzoka nokukasika pane madziro haukwanisi kukwira madziro unoparara zviratidzo zvavepo panguva mafashamu achasvika kamwe kamwe zvino hauzokwanisa kudzoka chirega kuenda mberi zvino murume uyu akatendeuka ndokumuseka ndokuti enda unozvionera zvebasa rako ndinoziva zvandinogona kuita nezvandisingagone zvino mafashama akamubata maona nguva inogona kunge yapera kudarika zvatinofunga maona achakubata chirega kuenda mberi musazviite vanhu kana wagara uchitenda mandiri kuti ndiri muranda wamwari tora shoko rangu mangwanani ano kana wakambozviita zvichida nguva hapachina pane magwaro akawanda anoratidza kuti zvakadaro zvinorangarirai handisi kuti ndizvo handizive asi ingotarisai zvino ndatodimburira kuda mapeji gumi pano zvandatya kukutaurirai maona maona mai woods vanozviziva navawoods handadzika mangwanani ano kuti ndinovaona ndati ini handikwanisi kuvaudza izvozvo handikwanisi kusvika ikoko ndichangoisa magwaro akawanda sezvizvi ndozvisiya vainazvo nokuti zvichange zvichitepwa ichaenda zvino vanhu vachaseka mharidzo ino zvakanaka zvinenge zvadarika pokuti ungadzoka rimwe ramazuva enda mberi inguva nhengo yechechi dimura vhudzi rako penda kumeso kwako enda mberi ugototora baba mwanakomana nemweya mutsvene kana uchida izvozvo vaite vana mwari vatatu wobva wava muhedheni enda mberi hambira musangano rako zviite kana uchida kuti ndakatamba mweya ndakataura nendimi ndinawo ndakaona madhimoni achiita zvinhu zvimwe chete ndakaona varoyi vachitaura nendimi pamwe nokudzidudzira nokunyora nendimi dzisingazivikanwe nokudzidudzira vakanwa ropa kubva mudehenya remunhu ndokudana pana dhiabhorosi ndokutamba mumweya vamuhammadhi vanotamba mumweya saizvozvo kusvikira vanogona kutora zviminzwa vozvipfekera pasi peminwe yavo uye vanotora pfumo vozvibaya kumeso saizvozvo voizvomora zvino hapana kana donhwe reropa rinobuda kubva imomo maindia vanofamba pamoto netsoka dzisina shangu zvakadzika mafiti matatu uye mana matatu kana washa hwemafiti mana vofuridza vopuma marasha kusvika achena nekupisa uye vorega kana kumbotsvapa tsoka dzavo uye vachiramba kuti kune chinhu chakaita sajesu kristu kwete kwete shamwari ishoko rinozvitaura vanhu neshoko vanofanira kuva chinhu chimwe maona jesu neshoko aive chinhu chimwe aive shoko zvino kana jesu ave kugara mumunhu zvinomuita iye neshoko chinhu chimwe musa upenyu hwako hunotaura zvauri zvino chingozvitarisa muchiringiriro chamwari kuti ko ndiri kuratidzika sei mangwanani ano patiri kunamata
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day. Yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all the people, for I am the Almighty God. I shall reward his day for those that shall sincerely receive these words.
Nambe yaku rena mari zino nave kuya kumusha. Namata kana watu wambona mata. Tabanu zai maoko enyu. Rudo ishe. Ndave kuya kumusha nduya. Apo muri kuenderera mberi nokuimba ndiri kuda kukubvunzai chimwe chinhu. Pane imwe nzvimbo here mumwoyo mako inoita sokunge yakasvibiswa nechivi? Kana zviri izvo, ino ndiyo nguva yokuzvibvisa iye zvino, kana pachiine tsitsi dzasara. Izvi ndine tariro yokuti handizvo. Ndine tariro yokuti hatisati tasvika, asi hazviratidzike here sokunge ndizvo? Teererai zvataurwa nemweya mutsvene pakati pevanhu mushure mokunge ndapedza. Inzwi kwamuri, uye kana paine kana uine rima muupenyu hwako, hamungauyewo here ipo pano paaritari zvino patiri kuramba tichiimba? Iko zvino, kana paine kunetseka, kana paine imwe nzvimbo, chirega kuramba uchizviendesa mberi. Tiine tariro nokuvimba kuti handizvo, asi zvichazovako rimwe remazuva, uye anogona kuva nhasi. Zvino Ishe, ndave kuuya nemweya waunofema nemhuno dzako wakakupoteredza. Dai vanhu vari pamatepi vagona kuona zviri kuitika pano zvino, vanhu vari kumanikidzirana vachichema zvichibva kwese kwese, kuti chiratidzo chiya pandaive mukomana muduku ndiyoi here nguva yacho? Ndiyoi here nguva apo vaya vanoratidzika kuneta vachisuwa, Gehena richisikwa ipo pano panyika, maaritari nemunzira nezvose zvazara zvino? Kana ukatadza kuya paaritari kana munzira, papi zvapo pakati pemazana ari pano, ingosimuka kana ukati ndinoda kumira ndinamate kuitira kuti vanhu vazive, kana pfugama kana chero zvaungada. Oh, zvangu ini, zvino haukwanisi kuona kana munhu akagara pasi. Vanongori vanhu vakamira kwese kwese. Regai nditaure izvi. Mwari zvisaitike, Mwari zvisaitike, kuti zvandataura ndezvino. Dai ndikazvinzwisisa, munhu wese, Mwari zvisaitike. Pane ndine vana vasati vapinda. Ndine vanasikana vaviri nemwanakomana. Ndine vanin'ina. Ndine hama dzangu vasati vapinda. Mwari zvisaitike kuti nyasha dzatisiya, kuti zvose izvi kunenge kwangova kuedzesera. Pane nyasha dzasara here, Ishe? Regai ndinge ndakanganisa pane izvozvi, Ishe. Ngazvisave izvo panguva ino, kuti ini handizvo kuti vanhu havachagona kuponeswa. Zviitei, Ishe. Ndanamata nokuisa ungano iyi kwamuri zvino nemuzita raJesu Kristu. Munhu wese namata zvino sokunge, ko kana zvanga zviri izvo, iye zvino handizive kuti ndizvo, asi ko kana zvanga zviri izvo, iwe namata nenzira yako, chingonamata nenzira yaunoda kunamata. Ko dai izvi changa chiri chokwadi, ko taiita sei, vashamwari? Ko taiita sei? Chii chichaitika? Zvino namata, munhu wese, ingochema, ingonamata nenzira yaunoda, ingochema chaiko kuna Mwari nenzira yako. O Mwari, maoko enyu erudo, o Ishe, ndave kuya kumusha. Ishe, ndaida kuzviita kare kare, ndamirira kwenguva yakarebesa here, Ishe? Ndizvo zvapera here? O Mwari, tambanudzai maoko enyu erudo mundigamuchire. Chimwe chinhu mumwoyo mangu chiri kuzvikumbisa, Ishe. Zarurai zvakare. Kana zita rangu ranga riri mubhuku reGwayana, taurai kwandiri zvino, Ishe. regai ndiri gamuchire iye zvino ndapota zviitei mwari ndouya kumusha ndouya kumusha kuteza handichazviiti ishe kuteterekazve tambanudzai maoko enyu rudo oishe ndave kuya kumusha bhaibheri rakati pavachacherechedza jesu kuti mumwe nomumwe achaungudza sokunge mwanakomana wavo mumwe chete aurayiwa uya kumusha imi muri kunze imi muri mudzimotokari nemasaisai eredhiyo imi makamira makapoteredza chivakwa vazhinji venyu chingozendamisa musoro wako pachivakwa iti ishe mwari ivai netsitsi kwandiri ivai makaperera kunge mave kutofa vashamwari fungai kuti tiri kurarama munguva ipi tave papi rudo ishe ndave kuya zvino kumusha ndouya kumusha ishe jesu ndaita zvandinogonesesa zvandinoziva kuitwa kwazvo ndaita zvose zvandinoziva maitirwo azvo itai ishe kuti mikova yetsitsi inge ichakazaruka kune ava mazana chaiwo mazana ari kukutsvakai panguva ino bvisai dzvanga rose rechivi ishe muvapinze nhasi ndinokumbirisa nemwoyo wangu wose sezvo tisiri kungoona ari mumwe munhu achitaura asi gwaro pachezvaro zvichitiunza panguva ino iyi uye chiratidzo chiya chemukomana muduku achiona vanhu vaya muchinhano chiya uye zvino kufunga kuti gehena pacharo tsitsi dzabviswa panyika uye zvino gehena pachezvaro rave pano uye vanhu ishe vari muchinhano ichi chinotyisa o mwari samasimba pakereke iyi yakasanangurwa ndinonamata mwari kuti muchadurura maropafadzo enyu kuitira kuti vagogamuchira shumiro yechapupu seakava naroti seakava nanoa seakava najesu kune vakarasika zvemunaziyenda nakuenda ndokunge kana kuriko kuti ivo pachavo vakasimbiswa muumambo hwamwari asi vachipupurira jesu kuti mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi zviitei ishe dai mukagamuchirawo chikumbiro chedu patiri kukumbirisa nemuzita rajesu ingonamata nenzira yaunoda kunamata nayo zvino usapinde muchimbi chimbi usapinde muchimbi chimbi ko kana uri iwe zita rokupedzisira kuenda pabhuku ndave kuuya kumusha ndouya kumusha ndouya kumusha hama nevo imi endai kumusoro munovanamatira mufundisi ari kuzonamata zvino nemi pamuri kunamata ndichaimba
as it were this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down from heaven this morning. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this morning according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day. that thou, being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God grant it.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ, in his name we pray.
Ishe Jesu ndinonamata kuti mugoponesa Beki naSara naJoseph naivowo zvakare Ishe. Musarega izvi zvichiitika kuvana vangu Ishe. Musarega izvi zvichiitika kuvanin'ina vangu neshamwari dzangu zviite Ishe. Hatizive asi tiri kuona chimwe chinhu Ishe. Chiratidzo here ichi chinozungudza iye zvino pamberi pedu? Zviite Ishe. Tiswededzei pedyo nemi nokukasika Ishe. Tinokudai uye tinokushuvai. Itai kuti Baba Mweya Mutsvene utipe kunyaradzwa mumwoyo yedu iye zvino. Tinonamata tigova zvapupu kwamuri munguva ino, nokuti tinoziva kuti izvi zvinofanira kuitika. Zvakafanira kutaurwa nemuzera, zvino tinofanira kutarisana nazvo kuti tave panguva yokuguma patinoona zviratidzo izvi zvichionekwa. Tinoziva uye kwemakore akawanda zvino kuti chinhu ichi chichaitika. Iye zvino tiri kuzviona zviri pamukova wedu. Hasha huru dzine simba dzamwari dziri kufamba mumigwagwa dzichibvisa pasina kudzingiswa. Panenge pasina ropa pamukova, mirozi yerufu inoshanya. Uye vanoenderera mberi vachirarama, asi vakafa kunyange vachirarama. Vasina tsitsi, vasina mwari, uye havakwanisi kuponeswa. Mwari, tinokutendai zvakadini nokuda kweava vakaponeswa. Tino maropafadzo makuru zvakadini kumwoyo yedu kuva mukati zvino pasi peropa. Apo ngirozi yokupedzisira iri kupfuura nemunyika ichibvisa avo vari kunze kweropa vakafa vasina tsitsi. Ndiko kwaiva kudhonza kwaMozisi kwekupedzisira. Vekutanga mukujaya achitaura neIsraeri. Kwechipiri akadzika kunovadzikinura. Kwechitatu yaiva mharidzo yokupedzisira. Zvishamiso zvakanga zvaitwa, Mozisi akanga ari munzira yake yokuenda kunyika ichipikirwa aine vakadzikinurwa. O Mwari, ivai netsitsi, ndanamata nemuzita raJesu. Zvino ndiri kuda kubvunza izvi. Imi muri kunamata, imi muri kunzwa kuti mawana tsitsi, uye kuti Mwari unonzwa kuti uri muumambo hwaMwari. Unonzwa kuti waiswa hoko neimwe nzira kuti muna Kristu une kutenda kwekutenda kuti uri muKristu, wakabarwa patsva uye unoziva kuti uri muKristu uye pasina kupokana. Ndinoshuva kuti dai mose masimuka, imi munozvida, munozvitenda kuti tsitsi idzi dzaunzwa pauri zvino uye muri maKristu, uye iwe unotenda kuti ropa rakaiswa pamwe wako uye kuti waregererwa chii chose. Ichi changa chiri chinhu chakaoma zvikuru kuti nditaure kune imi vanhu. Ndinotenda zvikuru uye nokuona vanhu vachibva kwese kwese. Uye ini saka handizivi kuti chinhu ichi ichokwadi, asi zvinofanira kwasa izvozvo pane imwe nguva. Munoona, zvinofanira kusvika ipapo uye anogona kunge ari iye zvino. Maona, munzira yose nyika icharamba ichienderera mberi. Vanhu vacharamba vachiuya kuaritari, vacharamba vachichema, asi hapana zvazvichabatsira. Maona, vanenge vaparara. Munoona, zvinenge zvapera, panenge pasisina tsitsi. Zvirangarire izvozvo. Zvino nzvimbo tsvene inopfungaira chiutsi, uyo ane tsvina acharamba aine tsvina, uyo akarurama anoramba akarurama, uye uyo ari mutsvene acharamba ari mutsvene. Hapachisina tsitsi kana gwayana ratora bhuku. Ndizvozvo, ndizvo zvose. Zvino zvinoratidzika zvikuru kuti anogona kunge ari iye zvino. Pamwe tine rimwe zuva, pamwe nhasi ndiro zuva racho, pamwe mangwana ndiro reku, pamwe manheru ano ndiwo manheru okupedzisira, pamwe rino ndiro gore rokupedzisira. Handizive, vashamwari, ndiri kukuudzai, handizive handizo ziudzwi. Asi kana Mwari vatora zita riyaro kupedzisira, voridzikinura kubva mubhuku roupenyu, ndizvo zvose. Munoona, havagoni kwavakawedzerwa zvakadaro, havakwanisi kwavakawedzerwa zvakadaro, ndizvo zvoga. Zvapera, vangari vanoziva kuti ichokwadi. Zvakanaka, ichokwadi. Zvinoona kuti tave kunzwa, uye ndinoona ungano ino yandaparidzira nokuyambira makore ose aya, uye nokuona mari dzose ino yandaunza nenzira yakareruka. Uye ingorangarirai, ndinozvitaura kudaro kuti muzvinzwisise nzira yakareruka. Zvimwewo zvinhu zvaitopotsa, zvakuvhundutsai zvikuru, munoona, asi ndangozvisiya ndanzwa kudaro, nokuti handina chokwadi. Kana ndisina chokwadi nepandiri kufamba, ndinofamba zvinyoronyoro, munoona, asi ndiri kungokuudzai. Teererai, hamusi kufara here? Pangava here nechimwe chinhu chinodarika pakukura chaungafunga, chawakaita muupenyu hwako? Ko, kana zvapera zvino? Ko, kana zvose zvaitwa? Unoti, hama Branham, pamwe, hongu ndinoziva, vaigona kuenderera mberi, vakazviita nguva dzose, ndazvitsanangura, uye nokuzviratidza nemagwaro. Munoona, nyika yakaramba ichifambira mberi, asi zvainge zvapera, maona. Upenzi hwekuparidza hunoponesa vakarasika, uye upenzi kuvanhu huchenjeri hwaMwari. Maona, Mwari mweya anoshanda nenzira dzemweya, munoona, paanoita mashura ake, nzira dzinoshamisa. Asi isu tiri vanhu, tinogumirwa, hatizive, tinongotarisa pane zvatinoona, asi chimwe chinhu mukati medu. Paunofamba uchibuda mukamuri iyo pano, kana usina kumbozviona muupenyu hwako, usina kumboona chiedza chezuva, unoziva kuti wabuda mukamuri ino pano, uchipinda muchiedza chezuva, kana zvimwewo. Kunodziya, unogona kuzvinzwa. Dai pasina manzwiro emumutumbi wako, unozvizivisa, waizoziva, pasina nzira yokuona kuti uzvione, pasina nzira yokuona miti yegirini, yekuona zvisikwa, usingaoni, pasina anoona. Unoziva kuti uri muupo hwechimwe chinhu, manzwiro ako anokuudza kudaro. Unozozviziva, kana ndikaedza kukutaurira, izuva rine chadzera, rinoratidza zvinhu. Munoona, unozoziva kuti riripo, nokuti unorinzwa nemanzwiro ako. Ndizvo here? Zvino tinoziva kuti Kristu ari pano, maona. Pamwe haumuone nemeso ako, maona. Pamwe haudaro, asi nemuchiratidzo, ndinokuudzai, ari pano. Tinozvinzwa, tinoziva kuti pane chimwe chinhu pano, icho manzwiro edu haagoni kuzivisa. Mweya ndiwo unozvizivisa kuti Kristu ari pano. Ndinonzwa kuti akatidzikinura. Ndinonzwa kuti mazita edu ari pabhuku rake. Ndinotenda kuti takadzikinurwa neropa regwayana. Ndinokudai, uye ndinoziva kuti munodanana. Ngachiropafadzwe chisungo chinotibatanidza mwoyo yedu murudo rwechikristu. Kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita seizvo zviri kumusoro. Tinofanira nguva dzose kunzwa zvakadaro, mumwe kune mumwe. Munoona, tinofanira kunzwa zvakadaro kune mumwe nomumwe. Maona, nokuti patinodanana, tinoda Mwari. Unogona here kuvenga hama yako, yawaona, ugoti unoda Mwari, uye wausati waona. Tinofanira kudanana. Hakuna munhu ane rudo rukuru kudarika uyo akaradzika upenyu hwake nokuda kwemhandu yake, kuitira kuti dzigova shamwari dzake. Munoziva here chimbo, ngachiropafadzwe chibatanidzo chinosunga, hazvishamise here? Ngachiropafadzwe chisungiso, mungatipawo here kodi yacho andadzi? Apo, chingo chiridzai kwenguva shoma. Ko, kana zvapera? Ko, kana kudhonza kwechitatu kuri kuuya zvino, kuri kuzoparidzira vakarasika? Ko, kana mifananidzo yose iyi iri kuzoratidza zvino? Uye tirimo. Hazvingavi zvinoshamisa here? Kuyanana kwakadini? Ngachiropafadzwe chisungo chinotibatanidza. Ezvinei zvinozviita mwoyo yedu murudo rwechikristu. Kuyanana kwepfungwa dzine ukama zvakaita se. Changa chiri chii? Kuyanana kwepfungwa dzine ukama. Umambo hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe. Maona, tinoedza kuita Mwari semu mukomana watinotuma, anotuma kana wozvimwe. Mwari itaishi, itaisho. Jesu wakati, namatai, umambo kwenye ngaoshike, kuna kwenye ngakuitwe, pano pasi, sezvakuri kudenga. Zvakadaro, denga rinodzikiswa zasi kwatiri. Zvino tinosimudzirwa kudenga, uye tigere kunzvimbo dzekumatenga zvino muna Kristu Jesu. Tose tinotenda kuti mari idzo ndechokwadi kuti Jesu Kristu, mwanakomana waMwari, anotidzikinura. Ngativharei mese eri zvino, tosimudza maoko edu patinenge tichiimba. Ngachiropafadzwe chisungo chinotibatanidza moyo yedu murudo rwechi Kristu kuyanana kwepfungwa dzineuka hama zvakaita rambai muchiridza zvino ngapashaye kana mumwe ari kunyemwerera ino haisi nguva yekunyemwerera nokuperera kwakadzama apo chimbo ichi chiri kuridzwa ngatikwasisanei maoko nemumwe munhu ari pauri kuti Mwari vakuropafadze muKristu nokuperera Mwari vakuropafadzei hama Neville makore makumi mashanu emapfumbamwe ekuberekwa nguva ndefu Mwari vakuropafadzei hama iye zvino ngatisimudzei maoko eri kwaari kana takaparadzana zvinotipa harwa dzoe mukati asi ticharamba takabatana mumoyo uye totarisira kusanganazve iye zvino ngatikotamisei misoro yedu uye pamwe chete tisingazivi zviri mune ramangwana panguva ino tisingazivi kunze kwekuti zvapera handizive hapana chandinogona kutaura hapana chandinogona kutaura handizive asi takatarisana nezvinhu zviripo zvatazarura mangwanani ano ngatinamatei munamato watakaudzwa naShe kuti tiite kunyange zviri izvo umambo hwenyu ngahuuye kuda kwenyu ngakuitwe ngatiuitei pamwe chete baba vedu vari kudenga zita renyu ngarikudzwe noutsvene ushe hwenyu ngahuuye kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga mutipei nhasi zvokudya zvedu zvinoringana mutikanganwire mhosva dzedu sezvatinokanganwirawo ava vane mhosva nesu regai kutiisa pakuedzwa asi mutirwire pane wakaipa nokuti ushe ndehwenyu nesimba nokubwinya nokusingaperi ameni iye zvino takakotamisa mwoyo yedu bhaibheri rakati vakaimba chimbo ndokubuda panze rangarirai vavakazviita mugwaro nokuda kwekuti vakanga varoverera pamuchinjikwa shumiro yacho yekudhonza kwechipiri zvino kudhonza kwechitatu kwakanga kwagadzirira kupinda maawa mashoma muchire mazvo akakwira mugehena ndokunoparidzira vakarasika vakanga varamba tsitsi dzavo kodia kutenda kwangu kunotarisa kwamuri kutenda kwangu kunotarisa kwamuri iwe wayanareka kuvari muponesi wekudenga zvino ndinzwei pa ndiri kunamata bvisai zvivi zvangu zvose kana kundi rega kubvira nhasi ndive wenyu zvachose apo ndingaa nemadze upenyu ndofamba uye kusuwa kondi momo tera chivai ini mutu na miriri wangu rai rai rima rivechiedza nasi sukai kusuwa kuchka zive diregei kubvira nasi ndivewe nyuzvachose ishe vakuropafadzei vaite kuti mwanakomana wavo nenyasha zvipenyere kwamuri uye ishe vakupei upenyu hwemunaziyenda nakuenda uye vave nemi mune ino nyika nemunyika ichazouya uye upenyu hwemunaziyenda nakuenda nai mamushumira nemunguva dzisingaverengeki dzichazouya kana ino iri iyo nguva uye tasvika panzvimbo yacho handinyare nezvandaparidza uye kana mushumiri wese achizofanira kumira neungano yake otongwa sezvandakaona muchiratidzo ndinotenda nokuda kweivhangeri yandakaparidza nokuti ndiyo ivhangeri imwe chete iyo yakaparidzwa napauro nevamwe ndinofara nokuda kwenyu ndinofara nokuda kwekuti magamuchira kristu semuponesi wenyu mumude uye munamate uye ndichakuonai nhasi masikati ishe vachida na7 o'clock pano pachechi mwari vakuropafadzei masunungurwa kuchienda